This message, "I Know My Redeemer Liveth," by Brother William Marion Branham, was delivered on Easter Sunday morning at sunrise, April 6, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Maridzo iyi, ndinoziva mudzikinuri wangu anorarama, nehama William Marion Branham, yakaparidzwa svondo mangwanani epa Easter pakubuda kwezuva 6 kubvumbi 1958 paBranham Tabernacle muJeffersonville, Indiana, USA.
All the holy news, this is the day of the resurrection. We come together with gladness of heart because that he lives. And he said, because that I live, ye live also. And what a hope that is that we can rest upon this morning.
Mazuva ose matsvene, rino ndiro zuva, zuva rerumuko. Uyai pamwe chete nomufaro wemoyo, nokuti anorarama. Zvino akati, nokuda kwekuti ndinorarama, nemi munoraramawo. Uye itariro yakadini iyi, iyo yatinokwanisa kuzorora pairi mangwanani ano.
Now just before we have the morning message, let us bow our heads just a little further for prayer.
Iye zvino, tisati tava nemharidzo yemangwanani, ngatikotamisei misoro yedu, tipfuurire zvishoma kuti tinamate.
Dear God, we are grateful this morning to be the people that is called by thy name. We are so glad that we do not have to just imagine anymore of a great resurrection that is to come, because it's become a reality to us. As we read it in thy word and see that thou hast promised this,
amen,
and feel it within our souls that Jesus lived.
Mwari vanodikanwa, tinotenda mangwanani ano, kuve vanhu vanodanwa nezita renyu. Tinofara kwazvo kuti hatingoita zvekufungidzira zvachose pamusoro perumuko rukuru ruri kuuya. Nokuti rwave mazviro kwazvo kwatiri, patiri kuzviverenga mushoko renyu, uye nokuona kuti makazvivimbisa, uye nokuzvinzwa mukati memwoyo yedu kuti Jesu anorarama.
All we are thinking this morning of the many heartaches that's been in life, and the many sadnesses that we went through, the experiences that has torn us and thrown us to the winds of the earth.
Oh, tiri kufunga mangwanani ano, pamusoro pekurwadziswa kwemoyo kwakawanda kwakavapo nemuhupenyu, pamwe nekusuwa kwakawanda kwatakapfuura nemakuri, uye nezviitiko zvakatitsemura ndokuti kandira kumhepo dzenyika.
Now we have buried our loved one, and we have mourned at the grave, and our soul seems to almost perish within us.
Kuti takaviga sei vadikanwa vedu, uye tikachema paguva, uye moyo yedu inoita sokunge ichaparara mukati medu.
But then we can think of today, oh, what it means that Jesus raised from the dead. He spoiled every power of the enemy when he rose up triumph. He took all the shadows away. Now we walk in the precious light of his resurrection.
Asi, ipapo tinokwanisa kufunga nezvanhasi. Oh, kuti zvinorevei kuti Jesu akamuka kubva kuvakafa. Akaparadza simba rose romuvengi paakamuka akakunda. Akabvisa mimvuri yose. Iye zvino tinofamba muchiedza chakakosha chekumuka kwake.
Oh, we can imagine some 1900 years or better this morning when two little women on their road up to the tomb wondering who would take away the stone, but God had already moved it.
Oh, tinokwanisa kufungidzira chimwe chiuru chine mazano mapfumbamwe emakore kana kudarika mangwanani ano, apo mamwe madzimai maduku maviri ari munzira yao, vachikwira kuenda kubwiro, vachineseka kuti ndiani achazobvisa dombo. Asi Mwari vakanga vatori bvisa kare.
And the one that had been holding had raised from the dead and spoke with them.
Amen.
And said, go tell my disciples and Peter that I'll meet them over in Galilee.
Uye uyo akanga akachengetwamo akanga amuka kubva kuvakafa. Zvino ndokutaura navo. Zvino akati, endai munoudza vadzidzi vangu na Petro kuti ndichanosangana navo muGarirea.
Oh, how we thank thee for this great experience that we can still witness that resurrection.
Amen.
It becomes just as real to us as it was to them that morning because he has risen from the dead.
Oh, tinokutendai zvakadini nokuda kwechiitiko chikuru ichi chokuti tichiri kukwanisa kupupurira rumuko urwu uye ruchiva rwemazviro kwazvo kwatiri sezvarwaive kwavari mangwanani aya nokuti akamuka kubva kuvakafa.
Forgive us of our sins and our shortcomings, all that we have done or said or even thought that was wrong, Lord, we pray that you will forgive us for these things.
Tiregereiwo zvivi zvedu uye nokukundikana kwedu zvose zvatakaita kana kutaura kunyange kufunga zvanga zvakaipa Ishe. Tinonamata kuti mugoti regererawo nokuda kwezvinhu izvozvi.
And seal us deeply. Draw close this morning, Father. Oh, many times you are standing in the shadows when our troubles are so deep.
Uye tisimbisei zvakadzama. Swederai pedyo mangwanani ano. Oh, nguva zhinji munenge makamira mumimvuri kana matambudziko edu akadzama kwazvo.
When Mary turned from the tomb that morning and was weeping, and she heard a voice behind her said, why weepest thou? He was just behind her, just watching what was taking place.
Paya Maria, paakabva pabwiro mangwanani aya, uye ainge achichema, zvino akanzwa inzwi kumashure kwake, ndokuti, unochemei? Akanga angori kumashure kwake, achingotarira zvakanga zviri kuitika.
And when he spoke her name, how her heart must have jumped for joy.
Amen.
Because her Lord had risen from the dead.
Zvino, paakataura zita rake, moyo wake unofanira kunge wakasvetuka zvakadini nomufaro, nokuti Ishe vake vakanga vamuka kubva kuvakafa.
Oh, speak to us this morning, Lord.
Yes.
Give unto us thy word and thy spirit, and ensure us newly this morning as we speak of the prophets and the different ones who waited for this great time.
Oh, taurai nesu mangwanani ano, Ishe. Tipewo shoko renyu, nemweya wenyu. Uye mutisimbise patsva mangwanani ano, apo tiri kutaura nezvevaprofita, ne avo vakasiyana siyana, vakambomirira nguva huru iyi.
And we wait for the general resurrection and the last days when our Lord shall come again. Until then, Lord, keep us healthy, happy, full of joy, rejoicing, and not living by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God, may we make our living.
Uye tinomirira rumuko rwevose mumazuva okupedzisira. Apo Ishe wedu achadzoka zvakare. Kusvikira tozosvika ipapo Ishe, tichengetei tine utano, tichifara, takazara nomufaro, tichifarisisa. Uye tisingararame nechingwa bedzi, asi neshoko rimwe nerimwe rinobva mumuromo waMwari, dai tawana kurarama kwedu.
Grant it to us, Father, for we asked it in His name, who raised from the dead and gave the assurance of our resurrection. Amen.
Zviitei kwatiri Baba, nokuti tazvikumbira nemuzita rake, uyo akamuka kubva kuvakafa, akatipa gutsikano yerumuko rwedu. Amen.
As I was coming down the road just a few moments ago, and I was thinking as the birds were singing, what a springtime it is today. After the how appropriate Easter is.
Pandanga ndichiuya ndichibvika nemugwagwa. Munguva shoma yapfuura. Uye ndanga ndiri kufunga apo shiri dzanga dziri kuimba kuti inguva yepfumvudza yakadini nhasi. Mushure kuti Esther yakafanira zvakadini.
After the great dark and cold winter is past and all of its blizzards and so forth, then break forth the sunshine.
Mushure mekunge chando chikuru chitema, chinotonhora chapfuura, uye nemadutu, acho ose nezvakadaro, zvino kuzobva kwabuda mushana.
And the coming of the sun brings new life, new hope, new seasons, new crops, new flowers.
Zvino kuuya kwezuva, kunonza upenyu hutsva, tariro itsva, mwaka mitsva, zvirimwa zvitsva, maruva matsva.
Everything comes to life. How that a man even that did not have the Bible to read could yet know that there is a God when he could just watch nature, how it goes and comes, the fall of the year is the crucifixion, spring of the year is the resurrection, and it just see God in everything.
Zvinhu zvose zvinouya kuupenyu, uye kuti munhu, kunyangwe uyo anga asina Bhaibheri rokuverenga, anotokwanisa kuziva zvakadaro kuti kuna Mwari, kana akangokwanisa kutarisa zvisikwa, maendero nemadzokero azvo, matsutso egore ndiko kurovererwa, pfumvudza yegore ndiro rumuko. Zvino, zvinongoona Mwari muzvinhu zvose.
And I was thinking as I was hearing my little birds sing out in the yard this morning, my little robins, as I just love them. I call them my little radios. And I get out and turn my radio on of a morning. Listen to it.
Uye ndanga ndichifunga. Pandanga ndichinzwa shiri dzangu diki dzichiimba. Kunze muruvanze mangwanani ano. Tuma Robin twangu tuduku. So kungotuda kwandinoita. Ndinotudana kuti tuma radio twangu tuduku. Zvino ndinobuda kunze. Ndobva ndabatidza radio yangu ari mangwanani. Ndoteerera kwairi.
And now you know the little legend of the robin. He was a little brown bird, according to the legend, until Good Friday. And there was one dying alone. And there was no one to help him. And he stood alone.
Uye zvino, munoziva rungano ruduku rweRobin. Kaive kashiri kaduku kebrown. Maererano nengano yacho. Kusvikira musi wechishanu chakanaka. Zvino pakanga paine mumwe akanga ari kufa ari oga. Uye pakanga pasina mumwe aimubatsira. Zvino akamira ari oga.
And he was nailed into a cross. And a little brown bird was trying to free him from the cross. And then diving back and forth to the nails and to the thorns on his head, he got his little breast all red with blood. And since then it's been red. And I thought, oh God, that's the kind of shield I want.
Uye, akanga akarovererwa. Uye pamuchinjikwa. Zvino kamwe kashiri kaduku kebrown. Kakanga kari kuedza kumununura kubva pamuchinjikwa. Zvino mukusvetukira kachimhara nokubhururuka pazvipikiri. Uye nepaminzwa yaive mumusoro wake. Kakaita kuti dundundu rako rose ritsvuke neropa. Uye kubvira ipapo, rakazenge, ratsvuka. Zvino ndakafunga. Oh, Mwari, ndiyo mhando yenhoo yandinoda.
And if you'll notice a little robin when he's picking himself, just beneath that little red layer of feathers is blackness. It's the rest of his feathers. But the red shield protects him.
Zvino, kana mukacherechedza karobin kadiki, pakanenge kachizvikwenya, muzasi chaimo, mepatsvuku peminhenga, pane utema. Zviri zvakaita mimwe yose minhenga yako. Asi nhoo tsvuku inoichengetedza.
That's what I want. No matter how good we would try to be, we're still sinners. But just that little red shield is all it takes to make him different from other birds. That's all it takes to make us different from the world, is just that little red shield of his grace.
Ndizvo zvandinoda. Zvisinei kuti tingaedza kuva takanaka zvakadini, tichingori vatadzi. Asi nhoo tsvuku duku iyi ndiyo yoga yazvinotora kuita kuti inge yakasiyana nedzimwe shiri. Ndizvo zvoga zvazvinotora kutiita kuti tinge takasiyana nenyika. Kangori kanhoo kaduku kaya katsvuku kenyasha dzake.
We come this morning on Easter, like each Easter morning we look forward to together at this early sunrising. And it's been my privilege for the past many years to come here to the tabernacle and to baptize the people and to preach to them the resurrection of the Lord Jesus.
Tauya mangwanani ano Easter. Sizvakaita mangwanani Easter ega ega. Atinotarisira kuti tiungane rungwanangwana rwuno rwepakubuda kwezuva. Uye wanga uri mukana wangu wakanaka kwemakore apfuura akawanda kuuya kuno kutabhanakeri nokuzobhabhatidza vanhu pamwe nokuvaparidzira rumuko rwaishe Jesu.
And as I was studying last evening during the storm and was thinking what would be appropriate words to say in the morning at this resurrection service.
Uye pandainge ndiri kunzvera manheru apfuura munguva yedutu uye ndichifunga ndiapi angava mashoko akafanira okutaura mangwanani pashumiro ino yerumuko.
And my thoughts fell upon this subject that our brother has just read of Job, the 19th chapter, and the 23rd to the 27th verses. I know my Redeemer liveth, said Job. And I chose that for the subject.
Zino? Pfungwa dzangu dzawira pachidzidzo ichi chichangobva mukuverengwa nehama yedu chaJobho chitsauko 19 uye ndima 23 kusvika 27. Ndinoziva mudzikinuri wangu anorarama, akadaro Jobho. Zvino ndasarudza izvozvo sechidzidzo.
And as we come, why are we coming? Is for this purpose only, that we could find new hopes.
Uye, patinouya, sei tiri kuuya, kuitira chinangwa ichibedzi, kuti tigowana tariro itsva.
We are on this earth here, and we are nowhere living in darkness. We just don't have to kindly imagine these things, or kid ourselves as it was, because we know that we're living in the shadows of death.
Tiri panyika pano, uye tinoziva kuti, tiri kurarama murima. Hatifanire kungoita sokufungidzira zvinhu izvi. Kana kuzvinyengera tingadaro nokuti tinoziva kuti tiri kurarama mumimvuri yerufu.
Each time we hear an ambulance scream, when we pass the cemetery, when we see a hospital, every gray hair marks on our memories that we are a doomed people. To both young and old.
Nguva yose yatinonzwa ambulance ichirira patinopfuura nepamarinda patinoona chipatara imvi yose zvinonyora mundangariro dzedu kuti tiri vanhu vakaparara kune vose vaduku nevakuru.
And we come on such a morning together hopes, some new hopes of what we are here for and what is the purpose. And I think that this is a wonderful time to think on the hopes that God has given us.
Zvino tinouya pamangwanani akadai kuzotora tariro dzimwe tariro itsva dzeizvo zvatavinga pano uye kuti chii chinangwa chacho uye ndinofunga kuti ino inguva yakaisvonaka yokufunga nezvetariro dzatakapiwa naMwari.
Now we want to draw this first into our mind. that there is not one thing that can destroy us until the purpose of He who created us has been fulfilled. There could be nothing. We are made for a purpose.
Yes, you know. Tinoda kuisa izvi kutanga mupfungwa yedu kuti hapana kana chinhu chimwe chete chingatiparadza kusvikira chinangwa cheuyo akatisika chazadzikiswa. Hapana chinogona kuvepo. Pane chinangwa chatakagadzirirwa.
This church was built here for a purpose. This foundation was not dug and the cornerstone laid and the blocks laid into the building. And the roof and the interior was not put here just to see if it could be done. It was put here by a purpose, or for a purpose.
Kereke ino, ine chinangwa chayaka vakirwa pano, neyo ii, haina kucherwa, nedombo repakona ndo kuiswa, nemazidina akaiswa muchivakwa, uye nedenga, nezve mukati, hazvina kuiswa pano kungoona kana zvichigona kuitwa. Zvakaiswa pano, pane chinangwa. Kana kuti, nechinangwa.
Your home that you live in was not just accidentally put there or somebody just wasting some time. Your home was made for a purpose, to serve a purpose.
Imba yako yaunogara mairi. Haina kungoiswa ipapo netsaona. Kana kuti mumwe munhu aingotambisa hake nguva. Imba yako yakagadzirirwa chinangwa. Kuzadzisa chinangwa.
If you did drive this morning here in your automobile, that automobile was not made just to see if it could be made. The materials was not wasted by man. It was put here for a purpose and to serve a purpose.
Kana uri wachikaira mangwanani ano, pano mumotokari yako, motokari iyoyo, haina kugadzirwa kungoona kana ichigona kugadzirwa. Zvakashandiswa apo hazvina kutambiswa nevanhu. Yakaiswa pano kuitira chinangwa, pamwe nokuzadzisa chinangwa.
The clothing that you wear was not just to see if somebody could fashion something. It was for a purpose. The food that you eat was not grown on the earth just to see it grow. It was made to serve a purpose.
Nguo dzamunopfeka zvaisave zvekungoona kana mumwe munhu aikwanisa kugadzira chimwe chinhu. Dzaive nechinangwa. Chikafu chaunodya hachina kurimwa panyika kungoona chichikura. Chakaitirwa kuzadzisa chinangwa.
And God did not have to just make a tree just to be a tree. He made a tree for a purpose. And God did not make you and I just to see if He could do it. He made us for a purpose. Therefore, there is a purpose of us all being here.
Uye Mwari, havana kungogadzira muti kuti ungova muti. Akagadzira muti kuitira chinangwa. Uye Mwari, havana kugadzira iwe neni kuti vangoona kana vachigona kuzviita. Vakati gadzira kuitira chinangwa. Nokudaro, pane chinangwa chokuva kwedu tose pano.
You're not here just to be another human being. You are here because that God made you for some purpose. You're not here just to eat the food that God growed. You're not here just to live in the house that man made, or to wear the clothing that someone fashioned. You are here for a specific purpose.
hausi pano kuti ungovazve mumwe munhu. Uri pano nokuda kwekuti Mwari vane chinangwa chavakakugadzirira. Hausi pano kungodya bedzi chikafu chakarimwa naMwari. Hausi pano kungogara muimba iyo iyo yakagadzirwa nemunhu. Kana kupfeka hanzu idzo dzakagadzirwa nemumwe munhu. Uri pano kuitira chinangwa chakatsaurwa.
No matter how little you are, how big you are, how important you are, or how unimportant you are, you are here to serve a purpose.
Hazvinei nokuti uri mudiki zvakadini, uri mukuru zvakadini, wakakosha zvakadini, kana kuti hauna kukosha zvakadini, uri pano kuzadzikisa chinangwa.
Just as my finger is here for a purpose, my nail on my finger is for a purpose, my eye and every part of our bodies is to serve a purpose. And it was not put here just to see what it would look like when it was put here, but it was put here to serve its purpose. It was God's divine plan to do so.
Sezvakangoita munwe wangu, uri pano kuitira chinangwa. Nzara yangu iri pamunwe wangu, ine chinangwa. Ziso rangu, uye nenhengo yose yemitumbi yedu, inozadzisa chinangwa. Uye haina kuiswa pano kungoona kuti inoratidzika sei kana ichinge yaiswa pano. Asi yakaiswa pano kuti izadzikise chinangwa chayo. Raive zano raMwari remweya kudaro.
And if we were put here for a purpose, then there is nothing can destroy us until God's purpose is fulfilled. Nothing can harm us until that purpose that God has put us here for has been made manifest.
Zvino, kana paine chinangwa chatakaisirwa pano, zvadaro, hapana chinhu chinogona kutiparadza kusvikira chinangwa chaMwari chazadzikiswa. Hapana chinogona kutikuvadza kusvikira chinangwa ichocho chatakaisirwa pano naMwari charatidzwa.
No matter how much trouble we have, how much heartaches or sorrows that we go through, all of these are reasons, and there's a reason for it.
Zvisinei kuti tine dambudziko rakadini, kurwadziswa pamwoyo kwakadini, kana kusuwa kwatinopfuura nemakuri, zvose izvi zvikonzero. Uye pane chikonzero chazvo.
We will take for instance Noah in the Bible. There was a flood that came on, and all the earth was destroyed. The vegetation and everything was destroyed but Noah and the seed that he had taken into the ark.
Tichatora semuenzaniso Noah muBhaibheri. Pane mafashama akauya, zvino nyika yose yakaparadzwa. Zvirimwa nezvinhu zvose zvakaparadzwa kunze kwaNoah nembeu yaakanga aenda nayo muareka.
God's purpose can never be defeated. There is nothing can defeat it. So how happy ought we to be today, resting upon that beautiful revelation of the Word of the Living God, that there is neither things present nor things that can come. There's no sickness, no sorrow, no death, no perils. Nor nothing can separate us from the purpose of the living God.
Chinangwa chaMwari hachigoni kumbofa chakakundwa. hapana chinogona kuchikunda. Saka tinofanira kunge tichifara zvakadini nhasi. Takazorora pachizaruro chakanaka cheshoko raMwari mupenyu. Chokuti hapana zvinhu zviripo kana zvinhu zvinogona kuuya. Hapana hurwere, hapana kusuwa, hapana rufu, hapana njodzi, hapana kana chinhu chinokwanisa kutipatsanura kubva pachinangwa chaMwari mupenyu.
What God has imagined in his mind, what God has purposed in his heart to bring to pass, there is no demon, there's no power, there is nothing can ever separate God's great immortal eternal plan. It must be as God has said.
Izvo Mwari zvavakafunga mundangariro dzavo. Izvo Mwari zvavakatsunga mumoyo mavo kuti zviitike. Hapana dimoni, hapana simba, hapana kana chingagona kupatsanura zano guru raMwari risingafe remunazienda nakuenda. Zvinofanira kuva sezvakataurwa naMwari.
Then we find that in the days that all of the world was going to be destroyed by a flood, that God made a preparation for what cause? To preserve his purpose.
Zvino tinoona kuti mumazuva apo nyika yose yakanga iri kuzoparadzwa nemafashama, kuti Mwari vakaita gadziriro yokuitirei? Kuchengetedza chinangwa chavo.
He did it in the days of Noah, and he's doing it today. He has made a preparation to conserve to his own purpose.
Vakazviita mumazuva aNoah. Zvino vari kuzviita nhasi. Vakaita gadziriro kuchengetedza kuitira chinangwa chavo.
He will conserve a church. He will conserve a people. He will conserve subjects for his great domain that death cannot destroy. And we realize that it is by faith that we believe this. But the resurrection produces a solid foundation on which our faith rests.
Vanochengetedza kereke. Vanochengetedza vanhu. Vanochengetedza vanhu kuitira umambo hwavo hukuru. Avo vasingagone kuparadzwa nerufu. Uye tinocherechedza kuti tinozvitenda kubudikidza nokutenda. Asi rumuko runogadzira nheyo yakasimba panozororera kutenda kwedu.
Nothing can destroy. As the poet once wrote, oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchased of God, born of his spirit, washed in his blood. What an assurance. Upon this solid rock, the resurrection of our blessed lover, the Lord Jesus.
Hapana chinogona kuchiparadza. Sanyanduri akanyora pane imwe nguva. Oh, kufanoravira kwakadini kwekubwinya kwaMwari. Mudyi wenhaka yoruponiso akatengwa naMwari. Akabarwa nemweya wake. Akashambwa muropa rake. Kusimbiswa kwakadini padombo iri rakasimba rumuko rwemudikanwa wedu akakomborerwa Ishe Jesu.
Nothing can destroy it. It has been planted. It is the seed of God. It is a purpose of God to give us the blessed Holy Spirit. It is the purpose of God to show us signs and wonders and miracles.
Hapana chinogona kuchiparadza. Chakadyarwa iyo imbeu yaMwari. Chitori chinangwa chaMwari kutipa mweya mutsvene. Chitori chinangwa chaMwari kuti ratidza zviratidzo nezvishamiso neminana.
It's the purpose of God, and nothing can destroy it. All powers of Hell might wager against it, but it will prevail. We have God's eternal promise.
Chitori chinangwa chamwari. Uye hapana chinokwanisa kuchiparadza. Ose masimba egehena anogona kuchirwisa. Asi chinokunda. Tine vimbiso yamwari yemunazienda nakuenda.
There may be teachers, there may be isms rise, there may be great programs rise, there may be things that look like that it would be destroyed, but it can never be destroyed. It is the purpose of God to see that it will prevail.
Panogona kuva nevadzidzisi. Panogona kuva nezvitevedzwa zvinosimuka. Panogona kuva nezvirongwa zvakakura zvinosimuka. Panogona kuva nezvinhu zvinoratidzika sokunge chinozoparadzwa. Asi hazvibviri kuti chiparadzwe. Chitori chinangwa chamwari kuona kuti chichakunda.
That is not up to me. And it's not up to you whether it will be destroyed or not. It's up to God. And we can rest assured on it that God will never let our heritage be destroyed. For it's his purpose to give it to us.
Zvadaro, hazvinei neni, uye hazvinei newe, kuti chichaparadzwa here kana kuti kwete. Zviri kuna Mwari, uye tinokwanisa kuzorora takagutsikana pachiri, kuti Mwari havazomborega nhaka yedu ichiparadzwa, nokuti chinangwa chavo kuipa kwatiri.
Now we would think also today upon destructions trying to destroy. We have Christ on promise.
Iye zvino, tinozofungawo zvakare nhasi pamusoro pekuparadza, kuri kuedza kuparadza. Tine vimbiso yaKristu pachake.
We think of the Hebrew children. When God had a purpose for them. When they were down in Babylon. And the furnace was hit 7 times hotter than it ever was. To destroy the purpose of God.
Tinofunga nezvevana vechiHebheru. Mwari pavakanga vaine chinangwa navo. Pavakanga vari zasi muBhabhironi. Uye biravira ndokuitwa kuti ripise zvakawedzerwa zvakapetwa kanomwe kudarika kupisa kwaraimboita. Kuparadza chinangwa chaMwari.
And Babylon was on a rage. They were determined, Satan was, to destroy the purpose of God. For he knew those children was going into the furnace. So he made the furnace, when they heated it, 7 times hotter to be sure that the program of God would be destroyed.
Uye Babiloni rose rakangarine ukasha. Vave vatsunga. Satani aive akadaro. Kuparadza chinangwa chamwari. Nokuti aiziva kuti vana ava. Vakanga vari kuzopinda mubiravira. Saka akagadzira biravira. Pavakariita kuti ripise nokupisa. Kwakawedzerwa zvakapetwa kanomwe. Kuti pave nechokwadi chokuti urongwa hwamwari. Hunobva hwaparadzwa.
God wanted to display his power. And all Babylon and all hell could not defeat that purpose. No, sir. No matter if they could have heated that furnace 1,000,000 times hotter, it would have never destroyed the purpose of God.
Asi Mwari, vakanga vachida kuratidza simba ravo. Uye Babiloni rose neGehena rose. Hazvina kukwanisa kukunda chinangwa ichocho. Kwete changamire. Hazvina basa kunyangwe dai vakaita kuti biravira riwedzere kupisa zvakapetwa kamirioni. Haraigona kunge rakaparadza chinangwa chaMwari.
God wanted to show that he was a God of deliverance. And he'd bring deliverance to whomever he desired to bring him. And nothing would interfere with his program.
Mwari. Vaida kuratidza kuti vaiva Mwari werudzikinuro. Uye, vanounza rudzikinuro kuna ani hake, wavanoda kuunzira. uye hapana chinovhiringidza hurongwa hwavo.
So when they heated the furnace, little did Shadrach, Meshach and Abednego know that they were coming from that furnace. For they said themselves, our God is able to deliver us. But nevertheless, we will not bow to the image.
Saka pavakaita kuti biravira ripise, Shadrach, Meshach na Abednego havana kana nepa duku pose kumboziva kuti vachazobuda kubva mubiravira iroro. Nokuti vakati pachavo, Mwari wedu anokwanisa kuti dzikinura. Asi zvisinei, hatisi kuzogwadamira chimupunzo.
God had someone who would serve him, and his purpose would not be defeated. Fire cannot defeat the purpose of God's plan. And oh, how I love to say this morning. All the hydrogen bombs in the world can never defeat the resurrection of his church.
Mwari, vaiva nemumwe munhu aizovashumira uye chinangwa chavo hachaizokundwa. Moto haukwanise kukunda chinangwa chezano raMwari. Uye ndinoda sei kutaura izvi mangwanani ano. Mabambu ose hydrogen ari pasi rose haakwanise kukunda rumuko rwekereke yake.
All the explaining away and all of the mathematics and so forth that this intelligent world has disguised to your purpose to do something about to destroy the faith of God's children, it will never do it. That faith will live on forever.
Kutsanangura kwese kwekuti hazvisi pamwe nemashomo ose nezvimwe zvakadaro izvo nyika ino ine njere yakaviga kubudikidza nechinangwa chayo chokuita chimwe chinhu chokuparadza kutenda kwevana vaMwari. Hachimbofi chakazviita. Kutenda ikoko kunorarama nokusingaperi.
It was the purpose of God to show that he had power over the wild beasts of the fields. And they put some lions in a cave one time. And they had starved them until they were so hungry that they could have tore a person to pieces just at one great grab.
Chaive chiri chinangwa chaMwari kuratidza kuti vaiva nesimba pamusoro pezvikara zvemusango zvemunyika. Zvino vakaisa shumba mubako pane imwe nguva. Zvino vakange vadzinyima chokudya kusvikira dzakaziya nenzara kwazvo zvokuti dzaikwanisa kubvanzaura munhu kuita zvidimbu zvidimbu pakungomubata kamwe chete.
And the devil thought, surely I'll be able to destroy this prophet Daniel. But Daniel had purpose in his heart to do the purpose of God. And God had placed that in his heart.
Zvino diabore akafunga. Zviro kwazvo, ndichakwanisa kuparadza muprofita uyu Danieri. Asi Danieri akanga atsunga mumwoyo make kuti ave anoita chinangwa chaMwari. Zvino Mwari vakanga vaisa izvozvo mumwoyo make.
Before Daniel could have had this desire, there had to be something to create that desire. Before he could have that faith, there had to be something to tell him that there was a God that could deliver.
Danieri asati agona kuva nechishuwo ichi, paifanira kuva nechimwe chinhu chaisika chishuwo ichocho. Asati agona kuva nokutenda ikoko, paitofanira kuva nechimwe chinhu chakamudza kuti kwaiva naMwari anogona kudzikinura.
And oh, how that coincides this morning with the faith, the living faith of the living God in his church. There's something in our heart that speaks that there is a land beyond the river.
Uye kuti izvozvo zvinoenderana zvakadini mangwanani ano. Nekutenda kunorarama kwa Mwari mupenyu mukereke yake. Pane chimwe chinhu mumwoyo yedu chinotaura kuti pane nyika iri mhiri kwerwizi.
I cannot put my finger on that land, and neither can any man, but there's something within us that tells us that the grave is not its goal, and thus thou art to dust returnest was not spoken of the soul.
Handikwanisa kuisa munwe wangu panyika yacho, uye hapana kana munhu anokwanisa. Asi pane chimwe chinhu mukati medu chinotiudza kuti bwiro handiwo magumo awo. Uye uri guruva, unodzokera kuguruva. Hazvaitaurwa kumunhu wemukati.
There's something within us, a fire that's a burning, a light that's been lit by God, and no breezes can blow it out. There's no cold spells in the church. There's no indifference amongst the people. No persecution of the world that can blow out a flame that God has lit.
Pane chimwe chinhu mukati medu. Moto uri kubvira. Chiedza chakabatidzwa naMwari. Uye hapana mhepo inogona kuchidzima. Hapana nguva dzekutonhora mukereke. Hapana kushaya hanga pakati pevanhu. Hapana kutambudzwa nenyika. Kunokwanisa kudzima rimi remoto wakabatidzwa naMwari.
For it's God's purpose that his torch light of freedom will burn until the coming of the Lord. And no powers can blow it out. They will only make it burn brighter as they blow. It's been proven through the ages that persecution strengthens the church.
Nokuti chinangwa chaMwari, kuti chiedza chavo cherusununguko, chakatungidzwa, chichabvira kusvikira pakuuya kwaShe, uye hapana simba rinokwanisa kuchidzima. Zvinozongoita kuti chiwedzere kujeka, pazvinofuridza. Zvakaratidzwa nemumazera kuti kutambudzwa kunosimbisa kereke.
And Daniel, not knowing how God was going to do it, and not knowing whether God was going to do it, but knowing that he was able to do it, and knowing that something down in him told him so. See, God had a purpose. He had everything working to that purpose.
Zvino Daniel, asiri kuziva kuti Mwari vachazozviita sei. Uye asiri kuziva kana Mwari vakanga vari kuzozviita. Asi achiziva kuti vanokwanisawo zvakare kuzviita. Uye achiziva kuti chimwe chinhu zasi mukati make chakamuudza kudaro. Munoona, Mwari vaiva nechinangwa. Vaiva nezvinhu zvose zviri kushanda kuitira chinangwa ichocho.
And all today, no matter how indifferent we seem to be at times, and how strange things goes, and how the church gets in this condition and that condition, it's all the divine purpose of God to mold us and make us in his own way.
Amen.
Who knows how to fashion the material more than the creator?
Uye zvose nhasi hazvina basa kuti tinoita sokushaya hanya pane dzimwe nguva, uye kuti zvinhu zvinofamba nenzira isinganzwisisike zvakadini. Uye kuti kereke inopinda muchinhano ichi. Nechinhano icho, chose chiri chinangwa chaMwari chekudenga. Chokuti umba nokuti gadzira nenzira yavo mene. Ndiani anokwanisa kugadzira zvinoshandiswa kudarika musiki?
And the lions cannot eat the prophet because God sent an angel. He had an angel standing present to protect this prophet, because God had a purpose. He wanted to show that self-styled king his mighty hand and his purpose.
Zvino shumba hadzina kugona kudya muprofita, nokuti Mwari vakatumira ngirozi. Vaiva nengirozi yaive yakamira ipapo kuti ichengete muprofita uyu. Nokuti Mwari vaiva nechinangwa. Vaida kuratidza mambo uya ane humbimbi ndoga, ruoko rwavo rune simba pamwe nechinangwa chavo.
I think that's what's going on today. That God is getting a people ready. That he can show his mighty hand to fulfill his mighty purpose. Oh, I'm so glad this morning that he lives in my heart. That he is not a dead God. He is a living God. And way down in me.
Ndinofunga kuti ndizvo zviri kuitika nhasi kuti Mwari vari kugadzirira vanhu vavanogona kuratidza ruoko rwavo rune simba kuti vazadzikise chinangwa chavo chine simba. Oh, ndinofara kwazvo mangwanani ano kuti vanorarama mumoyo mangu kuti havasi Mwari vakafa, ivo ndiMwari mupenyu uye zasi pakadzika mandiri.
Yesterday morning I was sitting in a barber chair to get a haircut. A young fellow was cutting my hair down at Brother Egan's shop. And I was just sitting there with my head down and oh, I've been so tired.
Nezuro mangwanani, ndakanga ndigere muchigaro chekugererwa kuti ndigerwe vhudzi. Mumwe muchinda wechidiki akanga achigera vhudzi rangu. Zasi munzvimbo yehama Egan. Zvino ndakanga ndakangogara ipapo ndakatsikitsira musoro wangu. Uye oh, ndainge ndakaneta kwazvo.
My meetings has been so long and I'm trying to get away in the morning for a little rest before this next services begin. And I was so tired to see like my heart would just quit beating. And while I was sitting there, all of a sudden I could hear everyone talking and seemed like I was out in space.
Misangano yangu yainge yakareba kwazvo. Zvino ndirikuedza kuti ndibve ndichienda ave mangwanani kuitira kazororo kaduku misangano inotevera isati yatanga. Zvino ndakanga ndaneta kwazvo zvichiita sokunge moyo wangu waizongogona kumira kurova. Zvino pandainge ndigere ipapo kamwe kamwe ndaikwanisa kunzwa munhu wese achitaura, asi zvaita sokunge ndakanga ndiri kunze muchadenga.
I thought, have I had a heart attack? And I'm just leaving from this barber chair. I thought, wonder if that's what's taken place. I felt my hands was numbed and my heart seemed like it was quick beating.
Ndakafunga, asi moyo wangu wamira kurova, uye ndiri kubva muchigaro ichi chekugererwa. Ndakafunga, handizive kuti ndizvo zviri kuitika here. Ndakabata maoko angu aiva nechiveve, uye moyo wangu wakaita sokunge wainge wamira kurova.
And I thought, oh, but there is the gospel's got to be preached. And there is no power that can take me until God's purpose is fulfilled. There is nothing that can hurt me. Not a thing until God's purpose is fulfilled.
Zvino ndakafunga. Oh, asika, pane evangeri inofanira kuparidzwa. Uye hapana simba rinokwanisa kunditora kusvikira chinangwa chaMwari chazadziswa. Hapana chinhu chinogona kundikuvadza kana chinhu hacho kusvikira chinangwa chaMwari chazadziswa.
And when that is fulfilled, I want to go with his purpose. When he's finished, then I am also. When he's finished with me, I'm finished with life. When he's finished with you, you are finished also. So what difference does it make? God holds it all in his hand.
Kana ichocho chazadziswa, ndinoda kuenda nechinangwa chake. Kana achinga apedza, ipapo neniwo zvakare. Kana achinga apedza neni, ini ndapedzawo neupenyu. Kana achinga apedza newe, watoperawo zvakare. Saka zvinoita mutsauko uyu. Mwari vakazvibata zvose muruoko rwavo.
Whether we are young or old, we do not know when God's purpose will be fulfilled and finished. God takes little babies sometimes to show that He can guide their little soul. Everything He does is for a purpose.
Zvisinei kuti tiri vadiki kana vakuru. Hatizive kuti ndirini pachazadziswa chinangwa chaMwari uye chapedziswa. Mwari vanotora vacheche vadiki dzimwe nguva kuratidza kuti vanokwanisa kutungamirira munhu wavo wemukati muduku. Zvino zvose zvavanoita zvine chinangwa.
He said not even a sparrow can fall from the heaven without Him knowing it. Everything goes for His purpose just at the hour and at the time. It's all in His divine plan. Nothing can destroy.
Vakati, hapana kana kadimba, kanogona kudona kubva kudenga. Ivo vakasazviziva. Zvinhu zvose zvinoenderana nechinangwa chavo. Chaipo paawa yacho, nepanguva yacho. Zvose zviri muzano ravo roumwari. Hapana chinogona kuparadza.
How it was an assurance that Abraham, after he had found God, I know that God had a purpose, that in this purpose He was going to bring through Abraham and Sarah a son. And through this son, Isaac, was going to come the Lord Jesus.
Kwaive kugutsikana kwakadini kuna Abraham. Mushure mekunge awana Mwari uye ave kuziva kuti Mwari vaiva nechinangwa kuti muchinangwa ichi vakanga vari kuzounza kubudikidza naAbrahama naSara mwanakomana uye kubudikidza nemwanakomana uyu Isaka kwaizouya Ishe Jesu.
And in this purpose He was bringing forth Sarah and Abraham and was going to make them a great people and bring this son, taking the very worst persons that could be to do it with.
Zino, muchinangwa ichi, vakanga vari kuunza Sara na Abrahama. Uye, vaizo zviita, vanhu vakuru zino, vozounza mwanakomana uyu. Vachitora vanhu, vari muchinhano chakaipisisa, vaivepo, vokuzviita navo.
House. Strange that God moves in mysterious ways. Well, it looked like if He'd wanted to bring a child to the world like that, He'd have got some woman that was fertile. It looked like He'd have got some man that wasn't sterile.
Zvino shamisa zvakadini kuti Mwari vanofamba nenzira dzisinganzwisisike. Zvakanaka. Zvairatidzika kuti dai vaida kuunza mwana muno munyika saizvozvo. Vangadai vakatora mumwe mudzimai anobereka. Zvinoratidzika kuti vangadai vakatora mumwe murume aibereka.
Like Abraham and Sarah have been married for many, many years. And she was unfertile. She couldn't raise a child. Well, it looked like then he would have got some young woman that was fertile that could have brought this child.
Sa Abraham na Sarah vakanga vakaroorana kwemakore mazhinji kwazvo. Uye mudzimai aisabereka. Haikwanisa kuita mwana. Saka zvairatidzika kuti ipapo vangadai vakatora mumwe mudzimai wechidiki aigona kubereka. Aigona kunge akaunza mwana uyu.
But God likes to display His grace. God likes to take something that isn't nothing and make something out of it. For He's creator. That's why He took you and I.
Asi Mwari, vanoda kuratidza nyasha dzavo. Mwari vanofarira kutora chimwe chinhu chisina basa. Zvinovogadzira chimwe chinhu chine basa kubva kwachiri. Nokuti ivo, musiki. Ndosaka vakatora iwe neni.
We were nothing that He might make children of His own out of us who were wretched and miserable and lost and blind and unlovely to make us His lovely children. It's God's purpose to do so.
Taive tisiri chinhu kuti vazogadzira vana vari vavo pachavo. Kubva kunesu isu taive nenhamo nekusuwa nekurasika Negu pofomara. Uye tisingadike. Kutiita vana vao vanodikanwa. Chinangwa chamwari kuita zvakadaro.
And then again in the fact God would have took a young woman and a young man to have done this. A young woman and a young man who had just been married.
Zvino ipapo zvakare. Zvinoratidzika sokuti mwari vangadai vakatora mudzimai wechidiki. Nemurume wechidiki kunge vakazviita izvi. Mudzimai wechidiki nemurume wechidiki vakanga vachangobva mukuroorana.
He would have said, now you've had no children. And I'm going to have you, your first son, to be born. And I'm going to, he's going to be my Isaac.
Vaigona kunge vakati. Zvino, manga musina vana. Uye, ndichakuita ikuti. Mwanakomana wenyu wokutanga aberekwe. Uye ndichazo. Ndiye achazova Isaka wangu.
But God chose a man 75 years old and a woman 65 to do his purpose. To show that you can be both young or old, God can still and will work out his purpose.
Amen.
Certainly. And when Abraham was 75, he got the promise of God. He told it to Sarah.
Asi mwari. Vakasarudza murume ane makore makumi manomwe nemashanu okuberekwa. Nemudzimai ane makumi matanhatu nemashanu kuti vaite chinangwa chavo. Kuratidza kuti unokwanisa kuva chero wechidiki. Kana uyo akura, mwari vachiri kugona uye vachadaro kushanda chinangwa chavo. Chaizvo izvo, zvino Abrahama pakanga aine makore makumi manomwe nemashanu. Akawana vimbiso ya mwari. Akaiudza kuna Sara.
And now the devil said, you know what? I'm just going to delay that for a while. I believe if I'll get them so old, they'll lose faith and they'll know it can't happen. If they're already shaking at 75, if I can just keep that away for a while.
Zvino diabore akati. Munombozivei. Ndichango zviti nonotsei kwechinguva. Ndinotenda kuti, ndikava svitsa pakuchemberesa. Vacharasikirwa nekutenda. Uye, vachaziva kuti, hazvigone kuitika. Kana vave nenhetemwa kare pamakore makumi manomwe, nemashanu. Kana ndikangogona kuti, asavepo kwechinguva.
And he kept it away. Until Abraham and Sarah was stooped in age. Gray hairs and stooped shoulders. It just goes to show that nothing can defeat his purpose. Not even death can defeat his purpose.
Zino, akamuchengeta asipo kusvikira Abraham na Sara, vakanga vakwegura pazera, vhudzi rachena, nemapendekete akombama. Zvinongoratidza bedzi kuti hapana chinogona kukunda chinangwa chake. Kunyangwe kana rufu, harugone kukunda chinangwa chake.
Abraham was as good as dead and Sarah's womb had been dead for 40 or 50 years. But nothing can defeat God's purpose.
Abraham, akanga akangoita seakafa. Uye chibereko chaSara, chakange chakatofa kwemakore makumi mana. Kana makumi mashanu, asi hapana chinogona kukunda chinangwa chamwari.
Her body was old, it was wrinkled. The milk veins was dried up. Her heart was so weak it could not have went through labor. But God let us know there that his purpose will not be defeated.
Muviri wake, wakanga wachembera, waive waunyana. Tsinga dzemukaka dzakange dzaoma. Moyo wake wakanga warukutika kwazvo zvokuti hawaikwanisa kunge wakapfuura nemunguva yekusununguka. Asi mwari, vakatiita kuti tizive ipapo kuti chinangwa chavo hachizokundwi.
He changed Sarah and made her a young woman again. And took a man 100 years old and turned him back to his youth.
Vakashandura Sara. Zvino ndokumuita mudzimai wechidiki zvakare. Zino ndoku tora murume, anima kore zana ukuberekwa. Ndoku mdosera kuhujaya wake.
Amen. No matter how unreasonable it may seem, God gave the promise. And Abraham staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving God praise, for he judged he that he was able to perform what he had promised.
Hazina basa kuti, zino gona zvakati ini kuita sokunge zvisina maturo. Mwari vakapavimbiso. Zino Abrahama haana kudzadzarika pavimbiso yaMwari nekusatenda. Asi akanga akasimba achipa rumbidzo kuna Mwari nokuti akamuona kuti aikwanisa kuita zvakanga avimbisa.
Then what should we be this morning? We are the children of his promise. We being dead in Christ, we are Abraham's seed and are heirs with him with the promise.
Saka tinofanira kuvei mangwanani ano. Tiri vana vevimbiso yake. Kana takafa tiri muna Kristu. Tiri mbeu ya Abrahama. Uye tiri vajive naka pamwe chete naye. Nevimbiso.
Then no matter how much sickness comes, how kind of a death we die, how much poverty we go through, God's purpose cannot be defeated. He'll raise us up again. Because I live, ye shall live also. That's our hope.
Zadaro. Hazina basa kuti urwere wakadini hunouya. Imhando yerufu rwatinofa. Urombo wakawanda zvakadini rwatinopfuura nemahuri. Chinangwa chaMwari hachigoni kukundwa. Vachatimutsa zvakare nokuti ndinorarama nemiwo muchararama. Ndiyo tariro yedu.
And I know today being my birthday and I'm getting to be an old man. I look at myself in the glass and I see that that little boy that built this tabernacle is not that little boy anymore. He's becoming an aged man, stooping shoulders, a beard turning gray, a hair going out. But nothing can defeat the purpose of God. Nothing can.
Pandino Ziva. Nasiri zuva rangu randaka zvarwa. Zvino ndave kuva mutana. Ndikazvitarisa pachangu muchiringiriro. Zvino ndinoona kuti mukomana mudiki uya akava akatabhenekeri ino. Haachisiri mukomana muduku uya zvachose. Ave kuva murume akwegura. Mapendekete ave kukombama. Ndebvu dziri kuchena. Vhudzi riri kudona. Asi hapana chinokwanisa kukunda chinangwa chaMwari. Hapana chinogona.
Therefore I rest assured upon the promise because I live, ye shall live also. I join with Job of old. I know my Redeemer liveth. And at the last day he'll stand on the earth.
Nokudaro, ndinonyatso zorora zvizere pavimbiso. Nokuti ndinorarama, nemiwo muchararama. Ndinobatana na Job wakare. Ndino ziva mudzikinuri wangu anorarama. Uye, na pazuva rokupedzisira, achamira panyika.
It's a purpose that God has. I must serve this purpose. My life must be brought into his purpose and to his program. Each of us is that way. God has a purpose to work.
Chinangwa icho chinamwari. Ndinofanira kushumira chinangwa ichi. Upenyu wangu wese, unofanira kuunzwa muchinangwa chake nemuhurongwa hwake. Mumwe nomumwe wedu ndizvo zvaari. Mwari vane chinangwa chekuti.
Oh, Abraham could endure us seeing him who is invisible because it was the purpose of God that he know that God gave him the promise.
Mutana Abrahama aikwanisa kutsungirira seaimuona uyo asinga oneki. Nokuti chaive chinangwa chaMwari kuti azive kuti Mwari vakanga vamupa vimbiso.
It no matter how contrary everything seemed, God gave Abraham that promise. So God fulfilled his promise. He did to Abraham, he did to all of his children, and he will keep his promise.
Izvo zvisinei kuti zvinhu zvose zvairatidzika sezvaipesana zvakadini. Mwari vakapa Abrahama vimbiso iyoyo. Saka Mwari, vaka zazikisa vimbiso yavo. Vaka zita kuna Abraham. Vaka zita kuvana vavo vose. Uye, vachachengeta vimbiso yavo.
It was Moses. When he was talking all the wisdom of the Egyptians. When he knew that God had a purpose in his life.
Akanga ari Moses. Pakanga adzidziswa muuchenjeri wese wemu Ijipita. Pakaziva kuti Mwari vaiva nechinangwa muupenyu hwake.
It was Jehoshaphat, his mother, who took her darling baby, the prettiest baby in all the world at the time, a sweet little fellow, and put him in an ark and shoved him out into the Nile where the crocodiles was fat on little Hebrew children because they'd been feeding them to the crocodiles.
Aiva Jokebedi, mai vake, vakatora mucheche wavo anodikanwa. Mucheche aiva nerunako kudarika vose panyika, panguva iyoyo. Kamuchinda kaduku kaitapira, zvino ndokumuisa muareka, ndokumusundira kunze uko munairi. Umo makarwe akanga akora nokuda kwevana vechiHebheru, nokuti vakanga vachivapa sechikafu kumakarwe.
And she took her baby and shoved it right out in the jaws of death, knowing this, that God's purpose could not be defeated. God of Abraham, take care of my child and bring him to the purpose that you have brought him for.
Zino akatora mucheche wake, ndoku musundira mumukanwa chaimo merufu, achiziva izvi kuti chinangwa chaMwari hachigoni kukundwa. Mwari wa Abrahama, chengetai mwana wangu, uye mumuunze kuchinangwa chamakamuunzira.
There was enough water in the Nile to drown him. There was enough crocodiles in all the world could have swallowed him. He was God's chosen. And as he was God's chosen for that purpose, we are God's chosen today who believe in the resurrection of the Lord Jesus.
Maive musina mvura yakakwana munairi, yaigona kumunyudza. Kwakange kusina makarwe akakwana pasi rose aigona kunge akamumedza. Aive musanangurwa waMwari. Uye sezvo aive musanangurwa waMwari kuitira chinangwa ichocho, isu tiri vasanangurwa vaMwari nhasi, vanotenda murumuko rwaIshe Jesu.
And there's no bombs, there's no hell, there's no nothing else can destroy God's purpose. We've got to go in the resurrection. It's a promise we have of God. God's purpose.
Zvino hapana mabambo, hapana gehena, hapana kana chii zvacho chimwe chinogona kuparadza chinangwa chaMwari. Tinofanira kuenda murumuko. Ivimbiso yatinayo yaMwari. Chinangwa chaMwari.
And Moses, when he became full 40 years old, a middle-aged man, and he'd been trained in school, but God has such a rigid way sometimes of bringing his things to pass that he has promised.
Zino Moses, paakashika pamakore makumi mana okuberekwa, murume wezera repakati nepakati, uye akanga adzidziswa muchikoro. Asi, Mwari, vane nzira yakanyatsogadzirwa, dzimwe nguva yokuita kuti zvinhu zvavo zvisadzikiswe zvavanenge vavimbisa.
How did he talk Moses back at the back side of the desert and let him hear the screams of the hawks as he staggered in the wilderness and as back there alone in the desert and the howling winds, the scorpions and the cobras, and alone out in the wilderness till he almost perished.
Zokuti vakatora Moses, kumuendesa kuseri kwegwenga, ndokumuregera achinzwa kuchema nezvinotyisa paidzadzarika murenje. Zvino sezvo seri ikoko ari ega mumagwenga, nemhepo dzaiita ruzha rwekuungudza marize nemhungu, uye ari oga kunze uko murenje, kusvikira akatoposa aparara.
There's nothing can defeat the purpose of God. God had brought Moses forth, and Moses had to do what God told him to do, because God's purpose cannot be defeated.
Hapana chinogona kukunda chinangwa cha Mwari. Mwari vakanga vaunza Moses ipapo. Zino Moses akatozoita izo zvakanzi naMwari aite. Nokuti chinangwa cha Mwari hachigoni kukundwa.
It was our character this morning, Job, that when he was in the deepest of his distress, when all of his riches had gone from him, his children was dead, his body was broke out in boils.
Anga ari munhu wedu mangwanani ano, Jobo. Apo paakanga ari, pakadzamisa pekutambudzika kwake. Apo upfumi wake wese wakanga wabva paari. Vana vake vakanga vafa. Muviri wake wakanga wakamera mamota.
And he was in the greatest distress that he was ever in, sitting on an ash heap with the crock scraping the boils and his wife in the door. Why don't you curse God and die?
Zino, akanga ari pakutambudzika kukurusa kwaakanga asati ambova makuri. Agere padurunuru, aine chimedu chehari achipara mamota. Zino mudzimai wake, pamukova. Wadini watuka Mwari wafa.
When the members of his church had their backs turned to him for 7 days and accusing him, when they ought to have been comforting him. But they were accusing him of being a secret sinner. Accusing him of being a backslider.
Apo nengo, dzemukereke yake, dzakamufuratira kwemazuva manomwe, uye vachimupomera, apo vaifanira kunge vari kumunyaradza. Asi, vaimupomera mhosva yokuva mutadzi wepakavanda, vachimupomera mhosva yokuva munhu akadzokera kumashure.
It was in that great hour. It was in that great moment of this time that when God took Job to the sacred sands where he takes every believer to an experience unto the backside of the desert like he did Moses, until the little secret closet where he took you, until the cold shed where I received it.
Maive muri muawa iyo huru. Maive muri munguva iyo huru. Yaive nguva iyo Mwari vakaendesa Jobo kumajecha anoyera. Uko kwa vanoendesa mutendi wese kuchiitiko. Uko kuseri kwegwenga. Sizvo vakaita Moses mukanzvimbo kaduku kari pakavanda. Uko kwa vakakuendesa muchimba chemarasha uko kwandakaugamuchira.
God has a place and a purpose and a time. And when he had Job in this condition, he had him on the sacred sands, for he was going to reveal something to him that would never go away.
Mwari vane nzvimbo, nechinangwa, nenguva. Zvino, pavakava naJobho ari muchinhano ichochi, vakave naye pamajecha anoyera, nokuti vakanga vari kuzozarura chimwe chinhu kwaari. Chisinga zombobvi.
Oh, for those sacred sands. He has to take every real child there. He gets you on those places where there's no devil can ever come. There's no teacher can ever explain it away. He gives you something on those sands back there. That an experience that you'll never forget as long as ages roll on.
Oh, nokuda kwemajecha aya anoyera. Vanofanirwa kuendesa mwana wese chaiye ipapo. Vanokuendesa panzvimbo idzodzo, uko kusina kana dimoni rinogona kuuya. Hakuna mudzidzisi angakwanisa kuti handiwo ritsananguro. Vanokupa chimwe chinhu pamajecha seri ikoko. Chiri chechiitiko chausingafe wakakanganwa cherobedzi mazera achienda mberi.
No matter how atheistic your mother, your daddy, your husband, wife, your associates may become, every true believer has that spot where God has met him. There isn't one left out. Every believer has it.
Zisinei, mukusatenda kuti kuna mwari, zvakadini, kwa mai vako, baba vako, murume wako, mudzimai wako, vaunovadzana navo, vangave. Mutendi wese wechokwadi, ane nzvimbo iyoyo, apo mwari vakasangana naye. Hapana kana mumwe, anosara. Mutendi wese, anapo.
Every person that's born to the kingdom of God knows that spot, that minute, that hour. That word God took him. And on those sacred sands in the presence of the burning bush, he did something to that believer that all the mentality of the world could not destroy.
Munhu wese akaberekwa neumambo hwaMwari anoziva nzvimbo iyoyo, miniti yacho, awa yacho, apo Mwari pavakamutora. Zvino pamajecha anoyera aya, muhupo hwegwenzi raipfuta, vakaita chimwe chinhu kumutendi uyu. Icho, pfungwa dzose dzemunyika hadzaikwanisa kuparadza.
Upon this rock I'll build my church, and the gates of hell shall not destroy it. Upon this rock the spiritual revelation of the resurrected Jesus. Upon this rock.
Pamusoro pedombo iri ndichavakira kereke yangu, uye masuo eGehena haazoiparadza. Pamusoro pedombo iri chizaruro chepamweya chaJesu akamuka kuvakafa. Pamusoro pedombo iri,
Job in his distress, everything gone, his wife had turned against him and was accusing him, and all his believers, friends had turned against him because they only had theology, and all the rest had turned against him.
Jobo mukutambudzika kwake zvinhu zvose zvaenda. Mudzimai wake akanga amupandukira, uye akanga achimupomera, uye shamwari dzake dzose dzevatendi dzakanga dzamupandukira nokuda kwekuti vaingova bedzi nedzidzo yeBhaibheri, uye nevamwe vose vakanga vamupandukira.
But God said, come here, Job, I'm going to give you something, boy. I'm going to place within you something that all the devils of hell can't shake out. And that every teacher in the world might accuse you one way or the other, but it'll never move.
Asi mwari vakati, uya pano Jobo, ndichakupa chimwe chinhu, mukomana. Ndichaisa mauri chimwe chinhu, icho madimoni ose eGehena haagone kuchizunzira kunze. Uye mudzidzisi wese munyika anokwanisa kukupomera neimwewo nzira, asi izvozvo hazvibve.
You know what he did? He just raised up the curtain a little bit and said, Job, look yonder. And what did Job see? What do you think he saw? He saw Easter for its first time. He saw the first Easter, and he screamed, I know my Redeemer liveth.
Munoziva zvakaita. Vakangosimudza keteni zvishoma ndokuti, Jobo, tarira uko. Zvino Jobo akaoneiko? Munofunga kuti akaonei? Akaona Esther kwekutanga kwayo. Akaona Esther yekutanga. Zvino akadanidzira, ndinoziva mudzikinuri wangu anorarama.
Oh, what a blessed place to be. Every man that's chosen of God, and every woman and child comes to that spot on those sacred sands to where God lifts the curtain. Amen. And you see him in his resurrected power.
Amen.
You know that he lives.
Oh, inzvimbo yakaropafadzwa zvakadini yokuve uri. Munhu wese akasarudzwa naMwari, nemudzimai nemwana wese, anouya panzvimbo ipapo pamajecha anoyera. uko Mwari varo simu za keteni. Zvino womuona musimba rake rorumuko. Unoziva kuti anorarama.
And we as Job can cry, I know my Redeemer liveth. And at the last days he shall stand on the earth. Though the skin worms destroys this body, yet in this flesh shall I see God.
Uye isusa Jobo, tinogona kudani zira. Ndino ziva mudzikinuri wangu anorarama. Uye pamazuva okuguma achamira panyika. Kunyange makonye emuganda akaparadza mutumbi uno. Asi munyama iyi, ndichaona Mwari.
That first view of Easter made a prophet scream. And the thunders roared and the lightnings flashed. He saw Easter, his first time.
Kuonekwa kuya kwekutanga kweEster. Kwakaita kuti muprofita adanidzire. Zvino mitinhiro yakaomba. Nemeni dzikavaima. Akaona Esther pakutanga kwayo.
When did he see it? Not when he had his well-groomed clothes on. Not when he had his hair combed perhaps to the dot. Not when he was enjoying the very best of health, but when he was in trouble.
Akaiona rini? Kwete paakange akapfeka hanzu dzake dzakanaka. Kwete paakanga akakama vhudzi rake. Zvichida zvemandoro kwati. Kwete apo paakanga aine hutano wakanakisisa. Asi paakanga ari mudambudziko.
When he was laying in trouble at the hour almost of his death. That's when he saw Easter. That's where he saw the first resurrection.
Paakanga arere mudambudziko. Panguva iyo uye potse yerufu rwake. Ndipo paakaona Esther. Ndipo paakaona rumuko rwekutanga.
Oh, it's been similar to you and I. It's been when we laid at an altar somewhere. Until we were ready to die and said, Lord, God, do something for me. It was then that God raised the curtain. And we seen Easter.
Oh, zvanga zvakafanana kwauri nekwandiri. Ndi apo paya patainge takarara paaritari. Pane imwe nzvimbo, kusvikira takanga tagadzirira kufa. Zvino ndokuti, Ishe Mwari, ndiitirewo chimwe chinhu. Ndipo pacho apo Mwari vakasimudza keteni, zvino tikaona Esther.
We see Easter not in a way of theology so much. We never see Easter as wearing new clothes. We never see Easter as little rabbits and colored eggs. We see Easter in the power of the resurrection of the Lord Jesus Christ. That was a real Easter. And when he screamed, God answered back with fire.
Tinoona Esther, kwete nenzira yedzidzo yeBhaibheri, zvakanyanya. Hatina kumboona Esther, sokupfeka hanzu itsva. Hatina kumboona Esther, setutsuro tudiki, nemazai akapendwa. Tinoona Esther musimba rerumuko rwaIshe Jesu Kristu. Ndiyo yaiva Esther yechokwadi. Zvino paakadanidzira, Mwari vakapindura nemoto.
It was David when he was rejected and exiled. It was David after he had sinned and committed that horrible crime. It was David when he was perplexed and his son had been taken. The joy of his heart.
Akanga ari David. Paakarambwa uye adzingwa munyika. Akanga ari David. Mushure mekunge aita chivi. Ndokupara mhosva iya. Yaiva yakashata kwazvo. Akanga ari David. Paakanga achishamisika uye mwanakomana wake. Akanga atorwa. Mufaro wemoyo wake.
It was David, the prophet and the king. Who cried when he seen that he was getting old. And he must go back to the dust of the earth. It was David that said, Moreover, my flesh shall rest in hope. Because he'll not suffer his Holy One to see corruption. Neither will he leave his soul in hell.
Akanga ari David, muprofita namambo. Akadanidzira paakaona kuti, akanga ave kukwegura. uye achifanira kudzokera kuguruva renyika. Akanga ari David akati, naizvozvo nyama yangu ichazorora mutariro. Nokuti haazoregi mutsvene wake achiona kuora. Uyewo haazosii mweya wake mugehena.
It was when David was having his worst of time. It was when David was perplexed and distressed and at the very hour of death almost that when God raised up the curtain and said, look yonder, David.
Pakanga pari apo David, akanga ari kuva nenguva yake yakaipisisa. Pakanga pari apo David, akanga achishamisika uye achitambudzika. Zvino panguva iyoyo yerufu potse, ndipo apo Mwari vakasimudza keteni ndokuti, tarira kumusoro David.
David said, my flesh will rest in hope. Because he'll not leave his holy one to see corruption. Neither will he leave his soul in hell. So my flesh shall rest in hope.
David akati, nyama yangu isha zorora mutariro. Nokuti hazo si mutsvene wake achiona kuora. Uyewo, hazo si mweya wake mugehena. Saka nyama yangu isha zorora mutariro.
Oh, it's at that hour, friend. It's at that time. It's in those crucial, crucifying hours that we see the resurrection. It's in that time that when God loves to display his grace, it's in that time when God loves to comfort his children.
Oh, panenge pari panguva iyoyo, shamwari. Panenge pari panguva iyoyo. Munenge muri munguva idzodzo dzakakosha dzokurovererwa patinoona rumuko. Munguva idzodzo apo Mwari pavanofarira kuratidza nyasha dzavo. Munenge muri munguva idzodzo apo Mwari pavanofarira kunyaradza vana vavo.
The darkest hour this world ever seen was Good Friday. When all hopes, all was written. All the hopes they had was what was written on paper.
Nguva yerima gurusa, nyika ino, yayakati yamboona, yaive pachishanu chakanaka. Apo tariro dzose, zvose zvakanyorwa, tariro dzose dzavaiva nadzo, dzaive izvo zvakanga zvakanyorwa, pabepa.
All the hopes they had was what some philosopher had said. And there was a prince of life dying at Calvary. It was the darkest hour the world ever seen.
Tariro dzose dzavaiva nadzo, dzaive izvo zvakanga zvakataurwa nemumwe muchenjeri. Zvino, heunoi uyo muchinda weupenyu ari kufa pakarivhari. Yaive nguva yeri magurusa yati yamboonekwa nenyika.
But Easter produced the brightest hour that the world ever seen.
Amen.
Because all superstitions and all doubts and all fears were taken away when God raised him up.
Asi Esther, yakaunza nguva yakajekesesa iyo nyika yati yamboona. Nokuti zvose zvokutenda zvemasaramusi, pamwe nokupokana kwese, nokutya kwese, zvakabviswa Mwari pavakamumutsa.
Why was it dark? What makes it dark? This fellow, as I said a while ago, about the birds, about the flowers, about why the little Easter lilies bloom on Easter. Why does the bird sing in the spring of the year? Why does blossoms come forth? It's because it's coming summer.
Sei kwaiva nerima. Chii chinoita kuti kuve nerima? Ngatiteverei sokutaura kwandamboita nguva shoma yapfuura pamusoro peshiri, pamusoro pemaruva. Kuti sei maruva eEsther achidombera paEsther? Sei shiri dzichiimba mupfumvudza yegore? Sei maruva achidombera? Nokuda kwekuti kuri kuuya zhizha.
What makes it in February, just about the worst month we have? Winter has been coming on, till it takes this last strike. Then she moves back to give way for life.
Amen.
Death has took her last strike. It must move back and let life have its place.
Chii chinozviita? Muna kukadzi, sokunge ndiwo mwedzi wakaipisisa, watakava nawo. Chando changa chiri kuuya, chichiuya. Kusvikira charova kekupedzisira. Zvadaro chinobva chadzokera kuti chisire upenyu nzira. Rufu, rwaro wake kupedzisira. Runofanira kuchisuduruka. Rworega upenyu uchiva nenzvimbo yawo.
What makes it dark before day? It's the darkest before day. We are told by scientists that it's the light pressing, coming on, moving down. The sun is coming up around the world. Its light is pressing the darkness. She's making her last strike. She can't stand no more.
Chichi noitika kuti kuve nerima zuva risati rabuda. Kune rima gurusa kana zuva roda kubuda. Tinoudzwa neve science kuti chiedza chinenge chichi manikidzira, chichiuya, chichidzika pasi. Zuva riri kubuda panyika. Chiedza charo chiri kumanikidzira rima. Riri kurova kekupedzisira. Harichakwanisa kumira zvachose.
Darkness can never stand in the presence of light. It cannot do it. Light is 10 million times stronger than darkness. So light and dark cannot dwell together. And when light begins to rise, darkness settles and gets dense. It's pressing it together.
Rima, harikwanisa kumira muhupo hwechiedza. Harigone kuzviita. Chiedza chakasimba kudarika rima, zvakapetwa mamirioni gumi. Saka chiedza nerima hazvigone kugara pamwe chete. Zvino chiedza pachinotanga kusimuka, rima rinoungana zvino robva rakora. Chiri kurimanikidzira pamwe chete.
Just like dropping ink in a wash tub full of bleach. It just isn't no more. There is no more blackness of ink when it's dropped into bleach. It becomes bleach itself.
Sezvakangoita sekudonhedzera ingi mubva bhavha rizere nejiki. Harichisipo zvachose. Hapachisina hutema hweingi kana richinga radonhedzerwa mujiki. Rinobva rava jiki pachezvaro.
Oh, that's the way sin is when it's dropped into the blood of the Savior. It just isn't anymore. It's gone. No wonder he said it's in the sea of forgetfulness.
Oh, ndiyo nzira iri chivi. Kana chichinge chadonhedzerwa muropa remponesi. Chinenge chisisipo zvachose. Chatoenda. Ndosaka akati chiri mugungwa rekanganwiro.
The tub of God's bleach.
Amen.
That can never be found no more. It just disintegrates its no more.
Amen.
That's the way sin is. When you once see the real resurrection and the price that was paid for that resurrection.
Bhavha rejiki yaMwari. Mokuti hachizombowanikwi zvachose. Chinongonyangadika. Hachisisipo. Ndiyo nzira iri chivi. Kana wangonyatsoona rumuko rwechokwadi pamwe nomubhadharo wakabhadharirwa rumuko urwu.
Darkness condensing together because soon it's to vanish. And then as soon as light comes, darkness is no more. Where does it go to? What happened to that black night a few hours ago hung around this tabernacle? It just can't be now. The sun is shining.
Rima, richiungana pamwe chete. Nokuti nenguva isipi richanyangadika. Zvino chiedza. Pachinongouya, rima hapachisina. Rinoenda kupi? Chii chaitika kuusiku huya utema, maawa mashoma apfuura, rangaraka zara patabhanake rino. Harichisipo iko zvino. Zuva rave kupenya.
Where did it go to? What part did it lift up or where did it go down to? It just wasn't no more. And the reason it was dark is because there was no light.
Kora endepi? Ndekupi kwara kwira richienda? Kana kuti ndekupi kwara dzika richienda? Razenge risisipo zvachose. Zvino chikonzero kwange kuine rima nokuda kwekuti kwanga kusina chiedza.
And the reason man had to hope there had been no resurrection. But Easter produced resurrection. Now darkness is no more, it's light. We'll walk in this light. This beautiful light.
Amen.
That comes where the dewdrops of mercy are bright.
Amen.
shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Zvino chikonzero sei munhu akanga asina tariro. Kwakanga kusati kwambova nerumuko. Asi Esther yakaunza rumuko. Zvino rima harichisipo. Kwava nechiedza. Tichafamba muchiedza ichi. Chiedza ichi chakanaka. Chinouya apo madonwe edova retsitsi akajeka. Chinopenya chakati poteredza masikati neusiku. Jesu, chiedza chenyika.
Night presses on. And let's put that now to nationally. This is the darkest hour. The darkest hour this world has ever seen. Even nature trembles. At one moment, this whole earth could go to powder.
Usiku huno endere ramberi. Uye, gati zvisei izvi, zvino kune zvepanyika. Ino ndiyo nguva inerima gurusa. Nguva inerima gurusa iro nyika. Ino yati yamboona. Kunyango zvisikwa zvinodedera. Kamwe kamwe nyika ino yose inogona kuva guruva.
What would happen with the reaction to with the reaction of hydrogen or oxygen or some of these great bombs, the atomic reaction?
Chii chinoitika pakuputika kune nekuputika kwehydrogen kana oxygen kana mamwe emabhambo makuru aya kuputika kwema atomu.
Every tree, every grass, everything, every limb, every purpose, every person, everything would just break to pieces and turn back to acids. See what it is? The whole world's trembling. There's bombs ready. Everything seems to be set right at time. And if darkness has its time set, how much more does light have its set?
Muti wese, uswa wese, zvinhu zvose, bazi rose, chinangwa chose, munhu wese, zvinhu zvose. Zvinongomeduka kuita zvidimbu zvodzokera kuma acid. Munoona, zvazviri. Pasi rose riri kudedera. Pane mabambo akagadzirira. Zvinhu zvose zvinoita sokunge zvakanyatsogadzwa panguva. Zvino kana rima rine nguva yaro yakatarwa. Ko zvakawedzera zvakadini kuti chiedza chive neyacho yakatarwa.
What's making it so dark now? What's making these things? The church is all disfellowship. We're fussing. Oh, is there? I'm a Methodist. I am a Presbyterian. I'm a Pentecostal. I'm Church of God. I'm Assemblies. Oh, can't you see, children? If that's all we had to stand on, we'd be most miserable people in the world.
Chii chiri kuitika kuti kunge kuine rima rakadai. Chii chiri kuita zvinhu izvi. Makereke ose hawadzane. Tiri kukakavadzana. Oh, pane here, ndiri mu Methodist, ndiri mu Presbyterian, ndiri mu Pentecost, ndiri we Church of God, ndiri mu Assemblies. Oh, hamusi kuona here vana. Dai zviri izvo zvoga, zvataimira pazviri. Taizova vanhu vakanyanyisa kusuwa munyika.
I'm so glad for a little sacred place. A little place down on High Avenue in a cold shed one night. Where God lifts up the curtain. Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostals all flew away there. For I seen Easter.
Ndinofara kwazvo nokuda kwekanzvimbo kadiki kanoyera. Kanzvimbo kadiki kari zasi kuno muna Ohio Avenue. Muchiimba chemarasha umwe usiku. Apo Mwari vakasimudza keteni. Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecost. Ose akabururuka achienda ipapo nokuti ndakaona Esther.
I seen Jesus as my Savior. I saw him as the resurrection life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in me shall never die.
Ndakaona Jesus semponesi wangu. Ndakamuona serumuko neupenyu. uyo anotenda mandiri, ndiri, kunyangwe akafa, asi achararama. Ani nani anorarama, uye achitenda mandiri, hazombofi.
I see as the only king and potentate, the only thing that could help me, the only giver of eternal life, the only one that could heal my sickness, could take away my diseases, who could raise me up in the last days. He just let me look past the curtain. And I seen him. The resurrection.
Ndakamuona, samambo oga, sama simba. Chinu choga, chino gona kundibatsira. Mupiwega, wehupenyu, usinga peri. Iye oga, anokwanisa kupoza urwere wangu. Anokwanisa kubvisa hosha yangu. Anozokwanisa kundimutsa mumazuva okupedzisira. Akangondiita kuti nditarise seri kwechidzitiro. Uye ndakamuona rumuko.
Then I joined with Job. I know my Redeemer liveth. And after there is no more Methodist or Baptist or Presbyterian or Pentecostals, my Redeemer will still live on just the same.
Zvino ndakabatana na Job. Ndino ziva mudzikinuri wangu anorarama. Zvino mushure mekunge pachisina Methodist kana Baptist kana Presbyterian kana Pentecost. Mudzikinuri wangu achange achingorarama zvimwe chetezvo.
You might say, well, this is this way and that's that way, except you do this, except you do that. I know better. Because I've looked past the curtain of time. I've been on the sacred sands with every believer in here.
Unogona kuti. Saka izvi, zvakadai, uye izvo, zvakadai. Kunze kwokunge waita izvi, kunze kwokunge waita izvo. Ndino ziva zviri nani. Nokuti ndakatarisa seri kwechidzitiro chenguva. Ndakanga ndiri pamajecha anoyera. Nemutendi wese ari muno.
There's no devil can touch that sand. There's no doctor of theology can explain it away. He healed me when I was sick. He saved me when I was lost. He lives forevermore. Ask me how I know he lives. He lives within my heart. He's not dead, but he's raised from the dead.
Hakuna dimoni rinogona kubata jecha iroro. Hapana chiremba wedzidzo yeBhaibheri anokwanisa kutsanangura kuti hazvisi. Akandipodza pandairwara. Akandiponesa pandakanga ndakarasika. Anorarama nokusingaperi. Ndibvunze kuti ndinoziva sei kuti anorarama. Anorarama mukati memoyo wangu. Hahana kufa. Asi akamutswa kubva kuvakafa.
This great darkness is swinging over the earth now is nothing but to declare that light is pressing its way down.
Zvino rima guru iri riri kuzeya pamusoro penyika iko zvino. Hapana chimwe kunze kwekuratidza kuti chiedza chiya chave kumanikidzira nzira yacho chichidzika pasi.
When death is hanging so close that it could be an hour. One hour from now the world can meet its death. If death is hanging that close, what is it doing it? It's life. Life is coming. The resurrection, the Easter for all God's children.
Apa. Rufu rwakarembera nepedyo kwazvo. Zvokuti runogona kuvepo muawa imwe chete. Muawa imwe chete kubva zvino. Nyika inogona kusangana nerufu rwayo. Kana rufu rwakarembera nepedyo zvakadaro. Chii chiri kuzviita? Upenyu. Upenyu huri kuuya. Rumuko. Easter yevana vose vaMwari.
It's hanging low. It's pressing. The angels are coming down. The great Holy Spirit's moving in. Darkness is taking its last toll. Our light will soon be here.
Yakarembera iri zasi. Iri kumanikidzira. Ngirozi dziri kudzika pasi. Mweya mutsvene mukuru uri kupinda. Rima riri kutora mukana waro wokupedzisira. Nokuti chiedza chichange chava pano nokukasika.
Christ will come, the joy and the hope of the ages. A real resurrection for all the believers, for we will share with him in his resurrection as we have shared with him in his suffering. He that suffers with me shall reign with me.
Kristu achauya, mufaro netariro yemazera rumuko chairwo rwevatendi vose nokuti chagoverana naye murumuko rwake sokugoverana kwatakaita naye mukutambudzika kwake uyo anotambudzika neni achatonga neni.
Oh, then must I be carried home to heaven on a fire bed of ease while others fought to win the prize and sail through bloody seas. No, I must fight if I must reign. Increase my courage, Lord. That's my prayer.
Oh, zvadaro. Ndingafanira here kutakurwa kuenda kumusha, kudenga. Ndiri pamutambara kede. Apo vamwe vakarwa kuti vawane mubayiro. Ndokupfura nemumakungwa eropa. Kwete, ndinofanira kurwa kana ndichizofanira kutonga. Wedzerai ushingi wangu Ishe. Ndiwo munamato wangu.
Oh, I must not go as a coward. I must not go around daily with my head hanging down as if something was terrible when I look at the world and all their darkness and all their carrying on. I must raise my head. Walk with my head among the eagles. Knowing this, I know him in the power of his resurrection.
Oh, handifanire kuenda sembwende. Handifanire kungofamba zuva nezuva. Nemusoro wangu wakarembera pasi sekunge pane chimwe chinhu chakaipa kwazvo. Kana ndikatarisa nyika pamwe nerima ravo rose nekungoenderera mberi kwavo kwese ndinofanira kusimudza musoro wangu ndofamba nemusoro wangu uri pakati pezvapungu ndichiziva izvi kuti ndinomuziva musimba rekumuka kwake.
Because he lives, we live also. Because he raised from the dead, I shall rise also. You shall rise also. That's what Easter means to the believer.
Nokuti iye anorarama. Nesuwo tinorarama. Nokuti akamuka kubva kuvakafa. Ndichamukawo zvakare. Uchamukawo zvakare. Ndizvo zvinoreva Esther kumutendi.
Some time ago, over in the First World War was going on. They had great gases that they throwed, such as mustard and chlorine gas. And it was dangerous. It would poison everything. The leaves would die, the trees would die, and the grass would die. Everything where that gas, that mustard gas, would burn up when they throw it.
Imwe nguva yakapfuura. Uko mune hondo yepasi rose yokutanga yakanga iri kurwiwa. Vakanga vaine mweya mikuru ine chefu. Yavakanga vakanda yakaita semweya wemustard nechlorine uye yaive nenjodzi kwazvo waichetura zvinhu zvose mashizha aifa miti yaifa uye sora raifa zvinhu zvose apo mweya uyu mweya wemustard uyu waizozvipisa pavainge vaukanda.
A chaplain one Easter morning, he was going down through the tents where the wounded and the dying was laying. A Red Cross nurse come along. The boys had been on the front for so long out there, they're just so weary.
Mumwe mufundisi wemasoja, mamwe mangwanani eEsther, akanga achidzika, achidarika nemumatende, umo vakakuvadzwa, nevaive vari kufa vainge vakarara. Mumwe mukoti weRed Cross, akauya nepo, vakomana vakanga vava, kwairwirwa hondo kwenguva yakareba kunze uko vakanga vangoneta kwazvo.
And so she had a bunch of roses in her hand, and as she passed by each little cot where the boys was laying crying, is Easter, what a Easter for them, planes are going over and bombs are dropping.
Saka akanga aine butwa remaruva muruoko rwake zvino pai pfuura nepanhoo imwe neimwe duku painge parere vakomana ava vachichema yakanga iri Esther. Yaive Esther yakadini kwavari ndege dzaibhururuka nepamusoro mabambo achidonhedzwa.
She'd take a rose and give to each boy, say, God bless you, God bless you, brother. Those soldiers that gripped that rose and screamed. Or they know that roses grow in a land where they belong.
Aitora ruvare rose obva apa kune mumwe nemumwe wevakomana achiti, Mwari vakuropafadze, Mwari vakuropafadze, hanzvadzi komana. Masoja aya aibata ruva iri. Saka simba zvino voridza mhere nokuti vaiziva kuti ruva iri rakarimwa kunyika kwavanobva.
Brother, this morning we're in a world of dangerous poison gases. We're in the world where all kinds of doctrine and stuff that says there's no resurrection and there's no divine healing, there's no this or that or the other.
Hama, mangwanani ano tiri munyika yemweya ine njodzi, ine chefu. Tiri munyika umu, mando dzose dzidzidziso nezvinhu zvinoti hakuna rumuko, uye hakuna kupodza kwaMwari, hakuna ichi, kana icho, kana chimwe.
But not a Red Cross nurse. But the Holy Spirit comes along once in a while and brings us over on those sacred sands of God's grace and pours into our heart a little token from the land beyond the river.
Amen.
Asi kwete, mukoti we Red Cross. Asi mweya mutsvene anowe ipapo, apane apo. Zvino kuti unza uko pamajecha aya anoera enyasha dzaMwari, wobva wadururira mumoyo medu kachiratidzo kaduku. Kanova kunyika iri mhiri kwerwizi.
He said, preacher friend, he said, I stood there and wept till I was weeping so that I said, one of the boys is going in a motorcycle out to the front lines, out past La Salle Rains. And he said, he was going out there to do some kind of a reconnaissance.
Akati, shamwari yangu mparidzi. Ndokuti, ndakamira ipapo ndikachema kusvikira, ndakanga ndichichema kwazvo. Kusvikira ndakati, mumwe wavakomana akanga ari kuenda nemudhudhudhu kunze uko kwairwirwa hondo, kunze tadarika La Salle Lorraine. Zvino akati, akanga ari kuenda kunze ikoko kunoita imwe mhando yekunotsora.
And said, I said to him, Sergeant, can I ride with you? He said, certainly, chaplain, jump right in. He said, you're taking your own, so that's all right. I'd just like to ride with you. He said, certainly, jump right in.
Zvino ndokuti, ndakati kwaari, Sajeni, ndingaenda one mihere, iye akati. Zviro kwazvo mufundisi, svetukirai mukati muno, akati. Muri kuzvitorera yenyu moga. Ndokuti, zvakangonaka, ndiri kungoda kuenda newe, akati. Zviro kwazvo, svetukirai mukati muno.
Said we rode till we got out of that bleached desert where not even a speck of grass or nothing was. And said while he was planning down his material, he used to send message back or whatever he was to do. He said, I walked around there a little bit. I thought, oh, isn't this some Easter?
Akati, takachikaira dzambara tasvika zasi mugwenga riya, rakatsva, makanga musina kana katsuri zvako keuswa kana chii zvacho. Uye akati, apo painge ari kuronga zvinhu zvaishandisa kuti azotumira shoko raidzokera kana chero zvainge achizoita. Akati, ndakafamba-famba ikoko zvishoma. Ndakafunga, oh, ko ino haisi here imwe Esther?
Out in this land where the bombs has knocked all the buildings to the ground, where the trees are run down with machine gun bullets, there's not even a speck of grass left. He said, oh, God, this is a picture of this world some of these days. When sin has took her toll, this will be the picture.
Kunze munyika ino, uko mabambo, akawondomorera zvivakwa zvose pasi, uko miti yakamonyororerwa pasi, nembumburu dzezvigwagwagwa. Hapana kana katsuri keuswa kakasara. Akati, oh, Mwari, uyu mufananidzo wenyika ino, mamwe emazuva ano, kana chivi chatora mukanda wacho, uyu ndiwo uchava mufananidzo wacho.
Instead, my mind and my eyes was attracted to a certain rock. And said, I went over there and thought, Lord, what do you want me to stand by this rock for?
Zvino ndokuti, pfungwa yangu, yangu nemeso angu akakwezerwa kune rimwe dombo. Zvino ndokuti, ndakaenda ikoko, ndokufunga, Ishe, chii chamuri kundidira kuti ndimire pane dombo iri?
He said, I just raised the rock up, and when I did, a little Easter lily had his head sticking up. It had been protected all through the storm, all through the poison gases that never bothered it, for it was hid in the rock.
Akati, ndakango simuza dombo mudenga. Zvino pandakango daro rimwe ruva dikire Esther. Rakanga rakasimudza musoro waro. Rakanga rachengetedzwa nemudutu rose. Nemose mumweya ine chefu. Haina kumborinetsa nokuti rakanga rakavanzwa mudombo.
I know my Redeemer liveth. Oh God, regardless of what the world says, hide me in the rock of ages, Lord. When the storms are past, let me raise my head to life again. Because he lives, we live also. What can the believers say that's been on the sands who's witnessed these things? I know my Redeemer liveth.
Ndino ziva mudzikinuri wangu anorarama. Oh, Mwari. Zvisinei nezvinotaurwa nenyika. Ndivanzei mudombo remazera. Ishe, kana madutu apfuura, regai ndisimudze musoro wangu kuupenyu zvakare. Nokuti anorarama, tinoraramawo zvakare. Ko mutendi angati kudini, uyo anga ari pamajecha, uyo ari chapupu chezvinhu izvi. Ndinoziva mudzikinuri wangu anorarama.
The church, the world that is going to church this morning. A lot of them to show a new coat. Some of them to show a new hat. They won't see him no more till next Easter again. It's going out for a display of world and vanity.
Kereke, nyika. Iye, varu kuyenda kukereke mangwanane anu. Vakawanda vavo, kunuratidza bachke ija. Vamwe vavo, kunuratidza nguwani icha. Havazo vawoni, kusikira Esther inotevera zvakare. Kuenda kunze kunoratidza nyika pamwe zvisina maturo.
Many of them are going to church just to hide behind their sins and belong to certain great organizations and say, I am a so-and-so. I belong to so-and-so. That's all they know. That's all they believe.
Vazhinji vavo vari kuenda kukereke kungonowanda kuseri kwezvivi zvavo uye nokuva nhengo dzemasangano makuru uye vachiti, ndiri ningi ningi, ndiri nhengo yekwakati kwakati. Ndizvo zvoga zvavanoziva. Ndizvo zvoga zvavakatenda.
But oh, to we this morning, by the grace of God, we've stood on a spot where Moses stood. We stood in the spot where Job stood. We stood in the spot where David stood.
Asi, oh, kwatiri isu, mangwanani anu. Nenyasha dzamwari, takamira panzvimbo, pakambomira Moses. Takamira panzvimbo, pakambomira Jobo. Takamira panzvimbo, pakambomira David.
And we scream with all of our voice, I know my Redeemer liveth. At the last days he'll stand on this earth, though if the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God, who I shall see for myself. My eyes shall behold and not another.
Uye tinodanidzira. Nenzwi redu rose. Ndinoziva mudzikinuri wangu anorarama. Uye pamazuva okupedzisira achamira panyika ino. Kunyangwe kana makonye emunyama akaparadza mutumbi uno. Asi munyama yangu ndichaona Mwari. Uyo wandichazvionera ndega. Nemeso angu achaona. Kwete mamwe.
Nothing into this world. It's vanity and pride. It's certain we take nothing out. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord.
Hapana chatakaunza muno munyika. Nde izo zvisina maturo. Nekuzvikudza. Maziro kwazvo. Kuti hapana chatinobuda nacho. Ishe vakapa. Uye ishe vakatora. Zita rashe. Ngariropafadzwe.
One thing he knew. My Redeemer liveth. Now he will live. He liveth. That's continuation forever. He liveth. And because, Jesus said, because I live, ye live also. Let us bow our heads just a moment now for closing prayer.
Chinu chumwe chete, chai ziva. Mudzikinuri wangu anorarama. Kwete, achararama. Anorarama. Kwendere ramberi. Nokusinga peri. Anorarama. Zvino nokuti Jesu akati. Nokuti ndinorarama. Nemiwo munorarama. Ngatikotamisei misoro yedu. kwechinguva nazvino kuitira munamato wekufara.
Oh, today, my poor decrepit friend, if you have never come to this spot, oh, you say, I've been here at the tabernacle many times, Brother Bram. That's wonderful. I appreciate that. Oh, I've been to other churches. I've heard fine ministers speak. That's wonderful. I read my Bible. That's still fine.
Oh, nasi shamwari yangu. Inonzwisa urombo. Yaka parara. Kana usati wambouya panzvimbo iyi. Oh, unoti. Ndainge ndiri pano patabhanakeri. Kakawanda. Hama Branham. Zvakaisvonaka. Ndinozvikoshesa izvozvo. Oh, ndakamboenda kune mamwe machechi. Ndakanzwa vashumiri vakanaka vachitaura. Zvakaisvonaka. Ndinoverenga Bhaibheri rangu. Zvichakangonaka.
But have you ever come to that spot where he's lifted up the curtain? That sacred place where an experience struck your heart that you know Easter wasn't some fairy tale. That you know Easter wasn't a Santa Claus. Some little fiction something. That you know it for yourself that he lives. And because that he lives, you live also.
Asi watuambo shika here, panzimbo. Paka simuza keten. Nzimbo ia inoyera. Uko chimwe chiitiko chakarova moyo wako. Zvokuti unoziva kuti Esther yaisava imwe ngano. Zvokuti unoziva kuti Esther yaisava mumwe Santa Claus. Imwe ngano duku yakangodaro. Zvokuti unozvizivira pachako kuti anorarama. Uye nokuti anorarama. Newewo unorarama.
If you've never experienced that, this is the best time in the world. But let God raise up the curtain this morning. Jesus is alive. He's loosened the earth this morning. He's your Savior today. Maybe your judge tomorrow.
Kana usati wambova nechiitiko chazvo. Ino ndiyo nguva yakanakisisa panyika. Yekurega Mwari achisimudza keteni mangwanani ano. Jesu mupenyu. Akasununguka panyika mangwanani ano. Ndiye muponesi wako nhasi. Zvichida mutongi wako mangwana.
But have you never met that experience? If not, would you just raise up your hand and say, God, be merciful to me. I now will believe. The person back there with her hand, God bless you, sir, over there. Someone else, raise your hand.
Asi, hausati wambosangana nechiitiko ichi here. Kana usina. Haungasimudziri woko rwako here. Zvinoti, Mwari, ivaine tsitsi kwandiri. Ndave kutenda zvino. Munhu kumashure uko. Neruoko rwake. Mwari vakuropafadzei changamire. Necheuko. Mumwe munhu zve. Simudza maoko ako.
All in here now that has not had that experience. Would you raise your hand and say, God, this morning in your own divine way. I'm not asked you or tell you how you must give it to me, Lord. But in your own divine way, Lord, will you take me to that spot? Or something happened in my heart.
Mose muri muno zvino. Vasina kumbova nechiitiko ichocho. Ungasimudza ruoko rwako woti. Mwari, mangwanani ano. Munzira yenyu yemweya. Handikukumbirei. Kana kukuudzai kuti munofanira kundipa sei ishe. Asi munzira yenyu momene yemweya. Ishe. Hamunganditora here kuenda neni panzvimbo iyi. Apo chimwe chinhu chinoitika mumwoyo mangu.
I've had my ups and my downs, my ins and my outs, and I just simply can't stay steady somehow. But let this be a real Easter with me.
Ndakava nenguva dzangu dzakanaka nedzakaipa. Nezvangu zvinouya, nezvangu zvinoenda. Uye handimbokwanisi kugara ndakadzikama neimwe nzira. Asi iyi ngaive Easter yemazviro kwazvo kwandiri.
Take me to that spot, Lord, at the back side of the desert. There mold my heart just now. And give me those sacred sands to stand on, where no demon or nothing else or anyone would ever say anything to me. I know it's real.
Ndiende sei panzvimbo iyi ishe, seri kwegwenga. Ipapo umbai moyo wangu. Iko zvino. Uye ndipeiwo majecha anoyera, aya okumira pari. Apo pokuti hakuna dimoni kana hapana chimwezve kana mumwe munhu angataura chimwe chinhu kwandiri. Ndinoziva kuti ndezve mazviro kwazvo.
Let me look past the curtain of time for tomorrow. That's why I come here this morning, Lord, to find that. I've heard the preacher try to explain it. I want you to reveal it to me. Would you raise your hand?
Regai nditarise seri kwechidzitiro chenguva. Kune ramangwana. Ndosaka ndauya pano mangwanani ano Ishe. Kuti ndizviwane. Ndanzwa muparidzi achiedza kuzvitsanangura. Ndinoda kuti muzvizarure kwandiri. Ungasimudzawo here ruoko rwako.
God bless you, lady. God bless you. And you back there as a young man. God be with you. To my left here, over in the left aisle. To my left, would anyone say, God be merciful to me just now? God bless you over here in the other aisle. Yes. Raise your hand, say, God be merciful to me. God bless you, young lady.
Mwari vakuropa fadze mudzimai. Mwari vakuropa fadze. Uye newe uri kumashure uko. Murume wechidiki. Uye mwari ave newe. Kuruboshwe rwangu. Kuno. Uko kuruboshwe. Kwakagara vanhu. Ruboshe rwangu. Mumwe munhu haangati here, Mwari, ndinzwireo tsitsi iko zvino. Mwari vakuropa fadze. Nechekumwe kuno uku, kwakagara vanhu, hongu, simudza ruoko rwako, woti, Mwari ndinzwireo tsitsi. Mwari vakuropa fadze mudzimai wechidiki.
I'm home, sick and tired, and I want to see Jesus. I want to hear the sweet harbor bells chime. It would brighten my path and it would banish all fears. Lord, let me look past the curtain of time. Let me just look just a little. See Jesus in his resurrection.
Ndasuwa kumusha. Uye ndaneta. Uye ndinoda kuona Jesu. Ndoda kunzwa mabhero aya anotapira. Epachiteshe, chezvikepe achirira. Zvinozojekesa gwara rangu, pamwe, nokunyangaditsa kutya kwose. Ishe, regai nditarire seri kwechidzitiro chenguva. Regai, ndingotarisa zvishoma, ndione Jesu, murumuko rwake.
Would there be another before closing in prayer? Just be sincere. Raise your hand. I've never witnessed the baptism of the Holy Spirit, Brother Branham. That's what I'm speaking of. That's the only way you can become heirs of the promise, is through the baptism of the Holy Spirit. You know that. That's your birth. That's your sacred sand.
Pangava nemungezve here, tisati tavhara nemunamato iye zvino. Chingoperera, simudza ruoko rwako. Handisati ndambova nechiitiko cherubhabhatidzo rwemweya mutsvene, hama Branham. Ndiro rwandiri kutaura nezvarwo. Ndiyo nzira yoga yamunogona kuva vadyi venhaka yevimbiso. Kubudikidza nerubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Munozviziva izvozvo. Ndiko kubarwa kwako. Ndiro jecha rako rinoyera.
God bless you, lady. God bless you back there, son. God bless you, sir. God bless you, lady. God bless you in the back. That's right. God bless you, mister. God bless you, young fellow.
Mwari vakuropa fadze mudzimai. Mwari vakuropa fadze kumashure uko, mwanakomana. Mwari vakuropa fadze ichangamire. Mwari vakuropa fadze mudzimai. Mwari vakuropa fadze kumashure. Ndizvo chaizvo. Mwari vakuropa fadze ichangamire. Mwari vakuropa fadze muchinda wechidiki. Ishe, itai kuti, nditarire seri kwechidzitiro chenguva. Regai, nditarire seri kwechidzitiro chekusuwa nekutya. Regai ndinzwe mabhero aya anotapira epachiteshe chezvikepe achirira. Zvinozojekesa gwara rangu pamwe nokunyangaditsa kutya kwose. Ishe, regai nditarire seri kwechidzitiro chenguva.
If you're standing in that spot that you don't know just where you're at, then 10 or 15 hands up. I feel that there's more.
Kana wakamira panzvimbo iyoyo, yokuti hautombozivi kuti uri kupi. Anga ari maoko gumi kana gumi nemashanu asimudzwa. Ndinonzwa kuti pachine vamwezve.
On this Easter morning, why don't you raise your hand and say, Lord, here I am. And when that pool opens at 11 o'clock, I'm going to be right in that water too. I'm going down for baptism so I can be raised in newness of life to walk with you, Lord. I want to look past the curtain of time.
Mangwanani ano Esther. Wadini wasimudza ruoko rwako uye woti. Ishe, ndiri pano. Zvino kana chidziva chiya, chazarurwa na 11 o'clock. Ndichange ndirimo imomo mumvura macho, zvakare. Ndiri kuenda kunobhabhatidzwa. Kuti ndizomutswa muupenyu hutsva. Kuti ndifambe nemi Ishe. Ndinoda kutarira seri kwechidzitiro chenguva.
I want to have an experience right now on this Easter morning. That I can say any time through life. Yes, I was sitting in a little old block tabernacle one beautiful Easter morning. God raised up the curtain and I looked past.
Ndinoda kuva nechiitiko iko zvino mangwanani ano Esther. Chokuti ndizogona kuti chero nguva hayo muupenyu hongu ndakanga ndigere mutabhanake riduku yemazidhina mamwe mangwanani akaisvonaka Esther. Mwari vakasimudza chidzitiro. Ndakatarisa seri kwacho.
I seen my church didn't mean very much. I seen there was nothing on earth that meant very much to me anymore. There I sold out everything I had. I bought the pearl of great price. I accepted Jesus as my Savior.
Ndakaona kuti kereke yangu haichareva zvakawanda. Ndakaona kuti hapana chinhu panyika chichareva zvakawanda kwandiri zvachose. Ipapo ndakatengesa zvose zvandakanga ndinazvo. Ndakatenga parera remutengo wakakura. Ndakagamuchira Jesu semuponesi wangu.
I now raise my hands, Lord God, be merciful to me. While I want to look past the curtain of time, will there be another before the open judgment?
Ndinosimudza ruoko rwangu zvino, Ishe Mwari. Ndinzwireiwo tsitsi. Mwari, ndinoda kutarisa seri kwechidzitiro chenguva. Pangava nemumwezve here? Tisati tavhara iko zvino.
Dear God, this is a solemn moment. We are enjoying the blessings. We have enjoyed the word. We've enjoyed more than we can explain the presence of the Holy Spirit, who has given us this great assurance that we have passed, and we have passed from death unto life.
Mwari vanodikanwa. Ino inguva yekudzamisa pfungwa. Tiri kufadzwa nemaropafadzo. Tafadzwa neshoko. Tafadzwa zvinodarika zvatinogona kutsanangura. Upo hwemweya mutsvene uyo atipa kugutsikana kukuru uku. Kuti tadarika uye tadarika kubva murufu tichipinda muupenyu.
And there are those who are present now, Lord, many of them, have raised their hands. This is a solemn moment. Maybe they might have been trained in some religious school. They might have burnt candles. They might have repeated prayers over beads.
Uye pane avo, vari pano zvino Ishe, vazhinji vavo vasimudza maoko avo. Ino inguva yekudzamisa pfungwa. Zvichida, vakadzidziswa. Mune chimwe chikoro chezvekunamata. Vanogona kunge vakatungidza makenduru. Vanogona kunge vakadzokorora minamato pazvuma.
They might have joined some denomination, been immersed in some certain way, had water poured on their head or sprinkled. They might have repeated the Apostles' Creed and went through a ritual routine.
Vanogona kunge vakajoina rimwe sangano. Vakanyudzwa neimwe nzira. Vakadirwa mvura mumusoro mavo kana kusaswa. Vanogona kunge vakadzokorora chitendwa chevaapostora. Ndokupfuura nemutsika dzekunamata.
But I've never come to that sacred sand. I've never come to that spot like Job did, like Moses, like Abraham, like all thy children did. They've never come to that spot like those disciples who went to the tomb that morning and found he was gone.
Asi havasati vakambosvika pajecha iri rinoyera. Havasati vasvika panzvimbo iyo. Sezvakaita Jobho, saMoses, saAbrahama. Sezvakaita vana venyu vose. Havana kumbouya panzvimbo iyoyo. Sevadzidzi vaya vakaenda kubwiro mangwanani aya. Ndokusikowana aenda.
Grant, Lord, just now, those who raise their hands, that the great Holy Spirit will come into their heart and perform this great work that we now ask for.
Zviitei ishe, iko zvino, avo vasimudza maoko avo, kuti mweya mutsvene mukuru agouya mumwoyo yavo, uye agoita basa guru iri, ratiri kukumbira.
Hear us, Lord. They are yours. They are the fruits of the message. I pray that you'll bless them wonderfully. Give unto them the baptism of the Holy Spirit today.
Tinzweiwo ishe. Ivo ndevenyu. Ndivo zvibereko zvemharidzo. Ndinonamata kuti mugovaropafadza zvinoshamisa. Ipai kwavari rubhabhatidzo rwemweya mutsvene nhasi.
And we don't know, we may never see another Easter. No doubt there's some in here that want. Not an Easter like this. An Easter as a memorial.
Uye hatizive. Tinogona kusazoona imwe zveEster. Pasina kupokana. Pane vamwe vari muno vasiri kuzokwanisa. Kwete imwe Easter yakafanana neino. Imwe Easter iri serangaridzo.
But Lord, may they see that real Easter. That one Lord where their body shall shape in the form of a young man or a woman again, come forth from the grave to live forever.
Asi ishe, daiva ona Easter iya yemaziro kwazvo. Iyo iya ishe, apo, mutumbi wavo, uchaumbika muchimiro chejaya kana mandara, zvakare. Obuda vachibva mubwiro, kuzogara nokusingaperi.
Bless them, Lord, they're yours. You was the one who draw them. For it is written, no man can come to me except my Father draws him first.
Varopa fadzei ishe. Ndevenyu. Ime ndimi mavadonza. Nekuti zvakanyorwa. Hakuna munhu anogona kuuya kwandiri. Kunze kwekunge baba vangu. Vamudonza kutanga.
Now they're yours. If you draw them, if you're close enough to them to draw their hands up in the air, you're close enough to do the rest of the work. They are yours, Father. Grant that this will be the peace time for them.
Iye zvino vave venyu. Kana mavadonza. Kana muri pedyo. Zvakakwana kwavari. Kudonzera maoko avo mudenga. Muri pedyo zvakakwana kuita rimwe basa rose rasara. Ndevenyu baba. Zviite kuti ino igova nguva yerugare kwavari.
Thank you for all these who've made their decision long ago. Have experienced the new life, stood on the sacred sands. We're here to rejoice this morning with them in the hopes of the coming of the Lord Jesus, when we too will fellowship with him in his resurrection as we fellowship in his suffering.
Ndinokutendai nokuda kweavo vakaita sarudzo yavo kare kare uye vakawana chiitiko cheupenyu hutsva vakamira pamajecha anoyera. Tiri pano mangwanani ano tichifara pamwe chete navo. Mutariro dzekuuya kwaishe Jesu. Apo nesuo zvakare tichawadzana naye murumuko rwake sekuwadzana kwatakaita mumatambudziko ake.
Grant it, Lord. May his spirit lead us and guide us as we journey on. Give us a great service now at 9:30, Lord. And immediately heal the sick and the afflicted. May those who have never been immersed yet come to the grave this morning, go down and rise again in the water grave. Your Lord has been commissioned by our Lord.
Zvitei ishe, dai mweya wake watitungamira nekutiratidza gwara patiri kufambira mberi nerwendo. Tipei shumiro yakakura zvino pana 9:30 ishe. Uye, pakarepo podzai vanorwara nevanotambudzwa. dai avo vasati vambonyudzwa nazvino vauya kubwiro mangwanani ano vogoenda zasi vomuka zvakare mubwiro remvura pano ishe izvo zvakarayirwa nashe vedu.
After his resurrection he appeared and said, go into all the world, preach the gospel. He that believeth and is baptized shall be saved. Grant, Lord, that it will be so.
Mushure merumuko rwake akaonekwa zvino ndokuti endai munyika yose munoparidza evhangeri. Uyo anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa. Itai ishe uye zvichava saizvozvo.
Give us a great night tonight. Do, Father, give us a great day. May we long enjoy the presence of God. For we ask it in Jesus' name. Amen.
Tipei usiku hukuru, nasi maneru. Itai baba mutipe zuwa guru. Dai tikafadzwa neupo hwaMwari kwenguva refu. Nokuti tinozvikumbira nemuzita raJesu. Amen.
There's something about that old song. It just does something to me. When darkness is gone, what happens? Light. Let's sing it now to the glory of God. Everyone together now.
Pangori nechimwe chinhu pachimbo chiya chakare. Chinongoita chimwe chinhu kwandiri. Kana rima raenda, chii chinenge chaitika? Chiedza. Regaiti chiimbe zvino kuti Mwari vawane mbiri. Munhu wese pamwe chete zvino.
Oh,
tichafamba kuchiedza. Chiedza chakanaka. Chinouya apo madonwe etsitsi akajeka. Chichipenya pose chakatipoteredza masikati nemanheru. Jesu chiedza chenyika.
When he come forth on Easter morning, he broke all the darkness, just fled away. Now he stands as the light. I am the resurrection and the life. The resurrection and the life. The resurrection and the hereafter. All in all is in him.
Paka muka mangwanani Easter. Akapwanya rima rose. Raka varango tiza. Iye zvino. Akamira sechiedza. Ndini rumuko nechiedza. Rumuko neupenyu. Rumuko nezviri mberi. Zvose muna zvose zviri mari.
Don't you love him? How many loves him? Raise up your hands real high. That's good. Shake hands now with somebody sitting next to you while we sing again. Whoa. To the right, to the left, to the back, to the front.
Hamumuda here. Vanga ni manumuda. Simu zaima woko enyu. Mudenga chaimo. Zvakanaka izvi. Kwazi sana zvino. Nemumwe munhu agere pedyo newe. Patiri kuimba zvakare. Ticha. Kurudyi kuruboshwe. Kumashure kumberi. Chiedza. Chakanaka.
Will be next night 9:30. And then there'll be a preaching service, a prayer for the sick. Baptismal service will start at 11 o'clock. All you who wants to be baptized, by the mercy, who is filled, I'll bring my clothes. We'll be back in a little while.
Shumiro zichatevera zvino pana 9:30. Zvino zvadaro. Kuchazova neshumiro yekuparidza munamato. Wevanorwara shumiro yerubhabhatidzo ichaveko ichatanga na 11 o'clock. Imi mose munoda kubhabhatidzwa nekunyudzwa chidziva chazadzwa. Ndichaunza nguo dzangu tichadzoka muchinguva chidiki.
Then tonight is another service tonight coming up, healing line, a message, and the healing line, and we'll see what, tonight is communion night at the tabernacle again. We'll see, we got a very busy program, so we'll have to hurry on now, go to your provided places, have breakfast, and return rejoicing.
Zino maneru kuchava ne imwe shumiro maneru iri kuuya mutsara wekupodzwa maridzo nemutsara wekupodzwa uye tichaona saka maneru usiku wechirairo kutabanakeri zvakare tichaona tine chirongwa chine zvakawanda zvokuita saka tinofanira kukurumidza zvino endai kunzvimbo dzenyu samakapiwa mova nokudya kwemangwanani mudzoka muchifara.
While we stand now and say, he lives, Christ Jesus lives today, or if whenever we come forward.
Apo takamira zvino tichiimba, anorarama, anorarama, Kristu Jesu anorarama nhasi. Zvakanaka, hama nevo, mungauyawo here kuno. Anorarama, anorarama, Kristu Jesu anorarama nhasi. Anofamba neni, nekutaura neni, munzira nete, yeupenyu. Anorarama, anorarama, kupa ruponeso. Unondibvunza, ndinoziva sei kuti, anorarama, anorarama. Mukati memoyo wangu.
Everybody a great hallelujah.
Zino munhu wese ziguru zi haleluya.
Haleluya.
Anorarama. Anorarama. Kristu Jesu anorarama nhasi. Anofamba neni. Nekutaura neni. Munzira nete. Yeupenyu. Anorarama. Anorarama. Kupa. Uruponiso. Unondibvunza. Ndinoziva sei kuti. Anorarama. Anorarama. Mukati. Memoyo wangu. Kati chimbe izvakare kana tasvika pokuti anorarama anorarama kati simudzei maoko edu kwaari kudai anorarama anorarama ndibvunzei kuti ndinoziva sei kuti anorarama anorarama mukati memoyo wangu munhu wese zvino anorarama anorarama Kristu Jesu anorarama nhasi anofamba neni anotaura neni munzira nete yeupenyu unondibvunza ndinoziva sei kuti anorarama zvakanaka zvino anorarama mukati nemoyo wangu
this sacred solemn moment now before we're dismissed to go to our homes for our breakfast return back rejoicing. I'm going to ask, as we bow our heads, if our beloved Brother Faust here from Canada, if he will dismiss us in a word of prayer. Brother Faust, if you will.
Shamise here. Nguva ino inoera. Yeku dzamisa pfungwa zvino. Apo tichipara dzaniswa. Kuti tiende kumisha yedu kunova nekudya kwamangwanani. Dzokai muchifara. Tichakumbira. Tichikota misa misore yedu kuna hama yedu inodikanwa, Faust, pano, panova ku Canada. kana vakati paradzanisa neshoko remunamato. Hama Faust, kana mungadaro,